Zvino ndakutanga ndatenda mune mumwe wenyu anga akawana shoko rekunyengeterera mudzimai. Anga achirwara kwazvo. Hatina kuziva kuti chaiva chii. Uye hatizive zvakaitika. Kwaingova kurutsa kukuru uye akanga akatoita kufenda chaiko nekupisa muviri kungangoita zana neshanu. Ndaitomuchengeta akaputirwa nemagumbeze echando. Saka asi anaya zvino kupisa kwemuviri kwapera kwose uye aita zvakanaka. Saka akarukutika zvakanyanyisa. Akarasikirwa nemapaundi 10 ndinofungidzira. Asati manero ano amedza chaaruma chake chekutanga kubvira shoni. Uye saka anga achirwara zvikuru. Uye takavimba naashe nokuda kwake. Zvino vakangobva kumukundisa. Zvino tinoda kukuudzai kuti murambe muchinamata kuti awane simba rake richidzoka. Uye zvino kupera kwevhiki kuri kuuya, ishe vachitendera ndinofanira kuenda kuMiami. Shamwari yangu Mutana vaHama Bosworth vari kuenda kumusha. Uye vave kuda kusvitsa makore zana okubereka. Zvino vakandifonera vakati, "Hama Branham, uyai mundione izvozvi, ndinoda kukuudzai chimwe chinhu ndisandaenda." Uye ivo saka ndinofunga kuti vanoda kundinamatira uye vongoisa maoko avo pandiri vasati vaenda munoziva. Uye ndinovimba kuti ndichagona kupedza mazuva angu ndine mukurumbira wakaita saF.F. Bosworth. Pavarume vese vandinoziva munyika, murume wese wandakambosangana naye munyika, handisati ndambosangana nemurume wandaishuva kuva saye saF.F. Bosworth, semushumiri zvandinoreva. Handisati ndambonzwa munhu mumwe chete pasi rose chero kupi zvako. Hatambotaura chirevo chimwe pamusoro paF.F. Bosworth, asi aingove chaizvo mune zvese, mukristu uye pazvose hama chaiyo. Kuparadzana kunosiya kumashure kwedu tsoka pajecha renguva. Ihama inoshamisa uye vakura chaizvo zvino. Vave pedyo nezana, saka vari kungoenda kumusha ndizvo zvoga. Uye vakandiudza vaiziva kuti vakanga vave kuenda uye vakanga vakangomirira. Vakataura kuti nguva inotapirisa upenyu hwavo ndiko zvino pavakangomirira, asi vakati vakatozoziva kuti vari kuenda. Ndikati, "Ndinofanira kuenda kuMichigan vhiki rino, Hama Bosworth." Uye vakati, "Saka musaite kuti zvitore nguva yakarebesa, Hama Branham. Handichakwanisa kugara kwenguva refu. Ndiri kuramba ndichipera simba nguva dzese." Saka vanga vari shamwari yakanyanyisa kwandiri kuti ndisadzikako. Zvino kana ndichifanira kubhururuka zasi, ndichabhururuka ndichidzoka uye pamwe ndichange ndadzoka kuitira shondo manheru. Kana zvisina kudaro, saka ndichatofanira kutyaira uye zvingangonditorera nguva yakati rebei. Uye namatirai, Hama Bosworth. Ngonamatai kuti Mwari uye pavanotora Mutana wekare kuti vangotumira ngoro yemoto uye yovatakura maona. Ndinovada. Vanga vakaita sababa kwandiri. Mumwe murume Mutana, ivo naHama Seward, ndinoita sendinotibatika nei nevanhu vakwegura. Ndinovada. Zvino Hama Seward Mutana vakaenda kunorara saizvozvo zvakare. Ndizvo Hama Seward vanga vasati vakura kudaro, handifungi, sezvakaita Hama Bosworth. Uye namatirai, Hama Bosworth. Zvinhu zvose hazvisi mutserendende panzvimbo yacho, asi zviri vanoda minamato yenyu. Asi chaizvo pasina hapo zvimwe kunze kwekungoti zvavo kuti Mwari vavatendere kuenda murugare. Zvino uye zvakare tinoda kurangarira zvakare kuti mangwana, ishe vachitendera, tinoviga mumwe shamwari dzedu anobva pachechi pano, Hama Saul Coates. Vainge vari pano nguva dzakawanda. Vakashanda muhofisi yeposvo kwemakore. Zvino vakafira kuVeterans Hospital usiku. Hama Coates neni takaenda kunovaona uye vaiva vakaderera kwazvo. Zvino vakatungamira zvino muKristu. Uye tiri kuvaviga vachibva kwaCoates Funeral Home mangwana masikati na1 o'clock. Hama Neville neni. Vaimbi vatatu vekwa Neville vachange vachiimba uye tichange tichigoverana shumiro dzacho, Hama Neville neni. Ndiko kuti handina kuziva patakaita gadziriro kuti chii uye nokuda kwamida. Uye saka zvino mariro ava achange ari mangwana masikati na1 o'clock kwaCoates Funeral Home. Uye zvadaro na2 o'clock chishanu vawira. Taivadaidza kuti Pod Wheeler. Ndivo ndakanganwa chaizvo kuti ravo chairo. Uye munoziva ini ndakangozviona mubepa uye ndikasaziva kuti aive ani kusvikira ndazozviwana. Akanga ari muvakidzani wedu kwemakore uye achangobva kushaika. Akanga ari pano chaipo pamberi pechechi humwe usiku uye ndakanga ndichiedza kumuita kuti auye kuchechi. Humwe usiku angangoita mavhiki matatu apfuura akamira necheapo uye ini ndichingoedza kumunyengetedza kuti auye muchechi, nekuti handifunge kuti aenda kuchechi kana kuva nechero chitendero chaaipupura. Asi ane mukomana atori muparidzi weBaptist, asi akanga asina chero chitendero chaaipupura sekuziva kwandinoita, uye aenda zvino kunosangana naMwari. Saka zvichave chishanu masikati na2 o'clock paCoates Funeral Home. Uyewo Hama Neville nevamwe vachange vachiimba uye pamariro ikoko. Zvino saka kana chero mumwe wenyu achida kuenda kushumiro dzacho, ndimangwana nenguva dza2 kana mangwana nenguva dza1, ndinofunga kuti ndizvozvo. Handizvo here, hama? Uye na2 imwe yacho ndizvo here? 2 paCoates Funeral Home. uye zvino svondo mangwanani mugoyera pachava nenhevenyuro uye hama nevhopamwe vachatenge vakuzivisai kare kuti chii kana tikakwanisa kuva neshumo rekunamatira vanorwara nesvondo manheru kana cherunguva iyo yatichadzoka kana tikabhururuka zasi kuflorida kunoona hama Bosworth. Handizivi kuti ndichazobva sei pavari. Ivo ishamwari chaiyo yakare inodikanwa uye pamwe nguva dzedu dzekupedzisira kusangana kana ishe vazvitendera panyika pano. Uye ivo handizivi kana ndichigona kubva pavari pakarepo kana kuti kwete. Uye handisi kuda kubva pavari asi munoziva zvazviri mune zvimwe zvinhu zvaunofanira kuita. Zvino pane chirevo chimwe chete chandinoda kutaura pano apo pasina vakanyanyisa kuwanda uye vanhu vanova shamwari dzangu. Ndinofara kuona hanzvadzi Smith apo kekutanga kuwana munguva refu. Makadii hanzvadzi Smith? Gore. Ini zvangu. Ndinotenda pandakapedzisira kukuonai kuBenton Harbor. Ndinoimba kusvikako imwe nguva. Zvakanaka. Ndinotenda kuti pandakapedzisira kukuonai paive pashumiro yemariro muLouisville. Uye ndinorangarira hanzvadzi Smith zvakanaka kwazvo kuti isu ndaisiya kuzovatora nekarori pataidzika tichienda zasi kuchechi. Tara yekare yemarasha yakarembera kuseri kwayo uye nemarata okufuridzira achikwira nekudzika uye iko kuchitonhora uye ini tsoka imwe iri kunze. Ini zvangu mvura zhinji dzakapfuura dzichidzika nerwizi kubva ipapo hanzvadzi Smith. Hongu shangamire. Saka tinotenda ishe nerangaridzo dzakakosha idzodzo uye tichiri kuvada. Chimwe chinhu mumwe munhu angashamisika. Mumwe usiku ndainge ndichitaura nahama Fleeman kunze kuno mumugwagwa uye dzimwe nguva mumwe munhu akati shumire ichingopera, chii chinoita kuti hama Branham vangobva nekuenda? Hezvino izvazviri, mudzimai wangu ari ega, maona. Uye kana ndikatanga kutaura ndichataura hafu yeusiku uye hoyo uyo paari akagara kumusoro ikoko ari ega nguva zhinji. Uye ndicho chikonzero chandinokurumidzira kubuda kuti ndidzokere kwaari, munoona, panguva yeusiku. Nokuti ndikatanga kutaura ndinotaura kwenguva refu, ndinotaura kune uyu hafu yehour, handikwanisi kungopfuura ndoti makadiiko manheru ano, makadii makadii, handidaro. Ndinongomira ndotanga kutaura. Zvino mumwe munhu anotanga kutaura pamusoro pechimwe chinhu, zvino ndozova ipapo kwehour, maona. Ndosaka anogara uye omirira nezvimwe zvakadaro, uye ndosaka zvakadaro. Ndanga ndisingangode kuti mufunge kuti yaive mhaka yekuti ndaisada kusangana neshamwari dzangu ndovakwazisa maoko nekuratidza yanano yedu nezvimwe zvakadaro, asi yaingova nyaya yerudzi irworwo. Saka zvino munhu wose ngaave munyengetero kuitira vanorwara nevanotambudzwa. Uye mai Harvey vari mudambudziko rose iroro vari kuita zvakanaka. Hongu changamiri. Uye handione ini zvino panogona kunge paine sekuziva kwangu mumwe munhu chiremba pano. Uye kana ndakanganisa ndiri papuratifomu ino, Mwari vandiregerere. Asi ndinotenda kuti Mwari vachaita kuti vana chiremba vazvipindurire pamusoro pezvavakaita kumudzimai uyu. Ndinotenda muoperation, ndinotenda mumishonga, zviro kwazvo ndinozvitenda. Ndinofunga kuti Mwari vakavatuma kuno kuzotibatsira zvimwe chete sezvavakangotumirana makanika vemotokari nevamwe vakadaro. Asi mudzimai mudiki uya chiremba akanga amuradzika ndokumudzosera ndokuti aive akazara nekenza, hapana chaigona kuitwa. Mai vadiki veboka revana, ndakaenda zasi kwavari ndikaedza kuvatsanangurira kuti kubudikidza nemunamato uye vangori mudzimai wechidiki vangangoita 25 uye kuti Mwari vakaporesa sei mwana wavo mudiki. Anonzi mwana wechishamiso uko kuchipatara chevana zvino aine meningitis. Uye kubva muchinhano chinotyisa chakadaro chekamu kamuchinda kadiki zvakaiva, zvino ishe ndokukapodza pakarepo. Ivo vana chiremba havana kukwanisa kuzvinzwisisa. Ndakadzika zasi kuna mai Harvey uye ndikati, zvino mai Harvey, vana chiremba vakutadzirira here? Hongu shangamire. Zviri zvino murume wavo akati, hongu, hapana chinogona kuitwa, akangozara nekenza. Ndikati, zvakanaka, zvino chatinoda kuita kutenda Mwari kuti Mwari vachaporesa kukuporesai. Uye ndikati, maitikiro azvinoita kenza inogona kusabva pakarepo, asi kana tikanamata ipapo upenyu hwekenza hunoenda. Unogona kurwara kwekanguva kakati kuti zvisinei. Uye ndikati, munogona kusanzwa marwadzo pakarepo. Uye ndikati, zvino mushure memazuva mashoma munogona kuwedzera kurwara kupfuura zvekumashure. Asi ndakati, munofanira kuisa kutenda kwenyu kuchipesana nekenza. Ndikati, kana kenza ikararama munofa, kana kenza ikafa munorarama. Uye ndakati, zvino tichanamata. Uye takanamata. Uyewo neumbowo hwese hwandakaona, Mwari vakabata mutumbi womudzimai. Uye pakarepo akatanga kuva zviri nani. Akaenda kunoona amai vangu akashanyira munharaunda. Apo akanga ari mukusuwa kwakadaro, akanga achisina marwadzo. Zvino zvakare mushure memazuva anenge matatu akatanga kurwara zvakare. Uyezve ndakatozoona kuti guta rakataura kuti ivo vaizobhadhara mari yachiremba kana vana chiremba vakaioperata uye zvino kana ndiri kukanganisa mwari ndiregererei asi vakatora mai vechidiki ivavo vakaita chinhu chekudzidzira nacho kubva paari vakamutora kunze uko ndokutora kunyange maura ake kubva padumbu rake nezvose vakatora zvose kubva munorasanamo mvura uye nese maura ndokuzvibuditsa kunze kumativi uye vakanga vari patafura yeoperation maawa mapfumbamwe nechimwe chidimbu mukoti akati paiita senzvimbo yekuurayira mhuka pavakakandira zvemukati make kwese kwese ndokuisa nyango dzemazai dzepurasitiki nemachubhu epurasitiki zviri pachena asi ichokwadi uye ura hwepurasitiki nezvinhu zvakadaro ndokusiya mudzimai akarara mudambudziko iroro amai vadiki ndinoti nenzira yemafungiro angu vana chiremba ivavo vane mhosva yekuuraya akavaudza akati hama Branham vakandinamatira ndokuti isu tichatenda kuti kenza yedu kuti kenza yakafa ndokuti ndine dzimwe nhau kwauri kenza yako imhenyu aizozvitaura sei yakanga iri mukati hapana x-ray inogona kuiratidza kenza ine haugoni kuziva kuti ikenza nex-ray inyama pachayo haugoni kuiona pane chinhu chimwe chete chekuita vakacheka mukati memudzimai ndokumugura kuita zvidimbu ndizvo zvoga zvinodai aive amai vadiki ndaingomusiya aedze kutenda kwake muna mwari pane kumuita chinhu chekudzidzira nacho kubva kumunhu akadaro zvino kana ini ndiri kukanganisa kana ini ndiine chinangwa chisiricho ndinoda kuti mwari vandiregerere muri kuona nokuti handidi kuti mufunge kuti handitendi mumaoperation kana kuti handitendi muna vana chiremba nezvinhu izvozvo zvakanaka asi ndinofunga kuti unofanirwa kuziva zvauri kuita usati wachera munhu kwete kuvashandisa pane zvekudzidzira zvakadaro ndizvozvo uye zvino chokwadi haagone kurarama ndizvo zvoga kana akararama zviro kwazvo chichava chimwe chezvishamiso zvikuru sachati chamboitika mukadzi paakatarisa zasi ndokuona kuti ura hwake huri kune rimwe divi uye itsvo dzake dzaifanira kushanda kune rimwe divi akangobva afa sezvizvi akafa nai chaive chisiri chinhu kanhu kaduku kanopisa urombo kakanga kaenda uye amai vangangoita makore makumi maviri nemaviri kana makumi maviri nemashanu vane vana vadiki vatatu kana vana vokurera chinhu chinonyanyisa kusiririsa chandati ndambonzwa muupenyu hwangu ndakati nenzira yemafungiro angu chiremba wacho ane mhosva yeku kana akatora mukadzi iyeye kuti angove chekudzidzira nacho nekuti guta rakanga riri kuzoibhadharira zvadaro izvozvo zvakaipa hazvifanirwe kubvumidzwa zvakanaka ndinokuudzai hama hazvisi zvinotadzika uye izvo hazvisi zvinogoneka uye zvakare zvingangoitika nokuti ndinoziva mumwe murume akabva rooko mucalifornia nimose muri kufambirana nazvo mureba akanamatirwa uye rooko urwu rwakanga rwakagurwa kubva kumusoro kuno rwakakura kusvikira minwe yave kubuda parwuri zvino kupfuura nepagokora kupfuura nepachanza kupfuura neparuoko uye zvikamu zvezvigunwe zvakadzokera pazvigunwe munoona zviri mune ndinotenda Herald of Faith mwedzi wega wega kunyange paanenge atambanudza maoko ake kunze sekudai akazviratidza paainge akadimburwa ruoko rwake parwakamera mwedzi wega wega kuti rwakauya sei kwerinenge gore chokwadi ndizvozvo ndinotenda chinhu chisingawanzoitika unoona chinhu chisingawanzoitika apo neapo ndakanzwa nezvazvo zvino nahama Bosworth vakanamatira mumwe mukadzi humwe husiku uye ndakava nemumwe mumusangano wangu asi wahama Bosworth zvakabva zvangoitika pakare ipapo wangu akatora nguva yakati kuti kuti zviitike vakanamatira mukadzi zvino ndakaverenga chapupu chemukadzi wacho aive nekenza asina mhuno yakanga yadya munhu yake zvino mangwanani akatevera mukadzi wacho akanga ava nemhuno zvino ndinoziva izvi zvino ndechahama Bosworth mubhuku ravo rinonzi kristu mupodzi ndinotenda kana kuti the joy bringer rimwe zvino zviri muchapupu chemudzimai nezita rake uye nekero uye ane vavakidzani nevana chiremba nezvimwe zvose zvinozviratidza kuti zvakaitika zvino kulittle rock arkansas umwe husiku mune imwe kamuri ndainge ndanamata imomo kwete little rock asi jonesboro kwandainge ndanamata ndakati ndichagara kusvikira ndanamatira munhu wekupedzisira ndakanga ndiri papuratifomu kwemazuva masere pamwe neusiku munoona uye ipapo uye mukamuri maiva nomumwe mukadzi akauya akanga akasimudza henge chefu yake sezvizvi zvino ndakafunga kuti akanga achichema zvino ndakati ndinofungidzira dzakanga dziri 2 kana 3 o'clock mangwanani ndakati musachema hanzvadzi mwari ndivo mupodzi akati handisi kuchema hama Branham akaibvisa akanga asina mhuno maona vana chiremba vakanga vati kenza yakanga yadya kusvika pabvupa jena riri maari akanga achioneka zvino ndakamunamatira uye ndikakumbira ishe kuti vamupodzi zvino mavhiki mana kana mashanu kubva ipapo ndakanga ndiri mutexarkana Zvino akanga paine murume akanga akapfeka zvakanaka akagara ipapo. Akati, ndingataurawo shoko here hama Branham? Achangobva kusvika paplatform murume Asha akaedza kumuita kuti anyarare. Ndikati, zvakanaka, ngationei. Akati, munocherechedza here mukadzi wechidiki uyu? Ndikati, kwete, handidaro. Mudzimai akati, kana mukatarisa mufananidzo uyu, maizoucherechedza. Uye akanga ari uyo anouraya tupukanana kuTexarkana. Uye ava vaiva mai vake vave nemhuno itsva yakanga yamira, yakangoumbwa zvakafanana neimwe yacho. Zvino zvinoratidza kuti Mwari ndakazviona zvakaitwa. Zvino Mwari vanogona kuitira izvozvo kuna mai Harvey vadiki. Uye ndinonamata kuti vadaro nokuti munhu wacho muduku anoda kurarama. Hama Tony, manga mune chimwe chinhu here?
Amen.
Amen. Amen. Hongu, zvakanakawo zvakare. Hongu, vachazviita zvechokwadi. Ndiwo mupodzi.
Yes. Yes. Yes, brother.
Chokwadi ndaizvo, manje ndinovimba kuti Mwari vachazvidzoreredza kwauri mwanakomana. Unogona kudzokera nazvo unomuratidza. Ndizvo chaizvo izvo. Ndezveuchapupu kuitira kubwinya kwaMwari. Namatai kuti Mwari vazviite. Oh, ivo, kana vari Mwari samasimba, vanogona kuita zvinhu zvese. Kana vasingakwanisi kuzviita zvinhu zvose, havasi Mwari samasimba. Pane chimwe chinhu chakaita kuti tive zvatiri nenzira yatiri. Kana kuti tingadai tine musoro wakaita seshiri, kana zvimwewo zvakadaro, dai pakanga pasina humwe unyanzvi kumashure kwedu kugadzira mumwe nemumwe wedu aine chimiro. Kugadzira muti wemuoki, muti wemupopura, muti wemuchindwe, uye nokusiyana pakati payo izvo zvairi. Vorega kutiita tine dzimwe nemvere, uye dzimwe neminhenga, uye dzimwe nematehwe ayo mi. Munoona, ndiwo unyanzvi huri seri kwaizvozvo. Ndiwo unotungamira izvozvo. Ndizvo vakabata zvinhu zvose mumaoko avo. Uye ndinoziva kuti vanokwanisa kuita zvinhu zvose. Uye tichazvinamatira, tichanamata.
Ha ha ha.
ndizvozvo tine
yes ma'am it's all right go ahead amen
Honga mai, zvakanaka. Furire henyu.
Amen.
Amen. Unozanda kaedza kufunga hanzvadzi Snyder imwe nguva pandakanga ndakamira pano muchizoro ichocho. Ndakafunga. Ndakaudza hama Cox. Ndakati, handisi kuzomboedza zvemimwe yemisangano yekunzvera iyoyo zasi kutabhanake. Oh, amuzive kuti diabori iyeyo anondishungurudza sei pane izvozvo hanzvadzi. Kuti anozviita sei, sei munoziva, achindiudza pamusoro pekunzvera uko. Zvino pano, zvakaitika kuti ndakazoziva kuti mukoma wamai Hood pano. Ndakanga ndisandamboona vamwe vevanhu vekwavo boka ravo rakapodzwa panguva iyoyo uye munhu wese handiti munoziva ndicho chikamu chikuru kubva muzana chevanhu vakapodzwa uye mushure mechinhu chinoshamisa zvino mukoma wavo ndakanga ndadya nawo kudya kwemanheru humwe usiku angangoita masvondo maviri izvi zvisati zvaitika oh ndeuko zasi zasi mumakomo emukentucky uye ndii ndinongoziva kuti vaive neizvi rakaita samai Hood uye mumba macho makanga musina chiedza chakajeka uye handina kumbobvira ndava nehanga navo zvisinei ndakanga ndakataura zvakanyanya nemurume wavo ivo vakagadzira kudya kwemanheru zvino takabuda kunze ndokugara pasi tikadya ndokudzokazve mukati ndikataura nemurume wavo ndokusimuka ndokubuda uye mwari vanova mutongi wangu akatendeka vanoziva ndakamira papuripiti ino handina kumbocherechedza mudzimai iyeye uye zvadaro mushure mekunge shumiro yekunamatira vanorwara yapera ndakadaidza vatadzi kuatari kuti vatendeuke zvino vakanga vakasindimara zvikuru pamusoro pazvo zvino vakatendeuka uye vakapa upenyu hwavo kuna kristu vakasimudza ruoko rwavo kuti vaizopira upenyu hwavo kuna kristu uye vakanga vachichema mushure mekunge chizoro chose chapera ndichidaidza vanhu kuaritari nezvimwe zvakadaro zvino ipapo zvakaitika kuti ndakatendeuka uye hepano paive nechiratidzo zvino ndakaona hanzvadzi komana yavo aiva hanzvadzi uye aiva hanzvadzisikana yake uye ivo vari pamwe chete zvino ndakafunga kuti aiva mudzimai wacharli nokuti ndakaziva tigere patafura rimwe zuva zasi uko kumba kwacharli mudzimai wake mudiki munhu mudiki diki ishe vakandiratidza dambudziko raakanga ambova naro uye kubva panguva iyoyo yacho ishe vakabata mutumbi wake agere ipapo patafura yake zvino toni kwataiva tiri zasi ikoko taenda kunovhima tsindi uye ishe vakabata muviri wake vakabvisa chinhu ichi chaaifanira kupfeka ose kweupenyu hwake hwose kubva paari akangogara ipapo uye mudzimai mudiki anogara achidyira kumusoro kune rimwe divi retafura asi nhasi ndokuuya ipapo chaipo uye ndokupinza chigaro chake mukati ndokudya ari padivi pangu chaipo haana kumboziva zvaakanga achiita murume wake akagara sezvizvi nahama banks vagerapo uye isu tichitaura zvino akatenderera ndokutora chigaro chake ndokuchigadzika nechepano parutivi rwangu uye zvaiva nechinangwa ishe vakaratidza chiratidzo pakare ipapo zvino ndakadana murume wake nokuti rakanga riri dambudziko remadzimai ndakatanga kumuudza pamusoro pezvakanga zvaitika akati hama branham ndizvozvo chaizvo nzira yazvakaitika chaizvo saizvozvo zvino ipapo vakamuudza uye ishe ndokumupodza zvakanaka zvino zvadaro mushure mekunge shumiro yapera umwe usiku zvino imwe hanzvadzi iyi ndakaona charles wechidiki uyu nemukadzi uyu vari pamwe chete ndakafunga anofanira kuva mudzimai wake asi mudzimai wake ane vhudzi rakachenuruka zvino uyu mukadzi ane musoro une vhudzi dema zvino zvakaitika kuti ndakacherechedza chiratidzo chakafamba ndokuenda mukona iri nechepano apa zvino akanga agere ipapo achipukuta maziso ake zvino ishe vakaratidza chiratidzo mushure mekunge anga kudanwa kuatari mushure mekunge musangano wokunamata wapera wokuporeswa kwavanorwara nekudaidzwa kuaritari kwatoitwa zvino mwari vakamirira kusvikira atendeuka uye apa upenyu hwake kwavari ndokubva vatendeuka ndokumupodza zvino akanga aine matambudziko ake akaita kuti anga akazvimba kwemakore uye adzikira zvakanyanya nezvimwe zvose kusvikira kunyange kuunyana kwetsoka dzake zvese zvakanga zvabva paari chefu dzacho dzabva mumwiri wake anonzwa zviri nani kupfuura zvaati ambonzwa mumakore munoona uye kuti ishe nenyasha dzavo dzinoshamisa vanoita izvozvo ndinofunga kuti ndiyo nyaya yacho handiyo here hanzvadzi Hood uye kuti vanoita sei mushure mati kudi mapaundi manomwe pavhiki oh ivo ndimwari handiwo here zvino ndichakutaurirai chikonzero ndati kuna hama neville ndafunga kuti pamwe vanga vaine mharidzo yemanheru ano vati kwete vanga vasina uye ndine mibvunzo mishoma pano yanga yakasara ndakanzwa ndichisungirwa chaizvo kuti ndisvike zasi kuno uye ndipindure mibvunzo iyi zvino ndine miviri kana mitatu mimwe yandisingazotora manheru ano ndinoda kukuratidzai mimwe ichangobva kutambidzwa kubva kumuparidzi hama neville vachango kana bila vachangobva kuuya nayo kwandiri mabwe anomirirei ari muna zvakazarurwa 21:19 ne20 tsanangura yezvipuka zvina zvemuna zvakazarurwa 5 vanoreva 6 haisi zvakazarurwa 5 i6 ndinofunga uye ndivanani vakuru vakumi maviri nevana Ko, shinda tsvuku yaGenesis 38 yairevei? Ko, zvipo zvichatumirwa kupi zviri maererano nerufu rwezvapupu zviviri zvakazarwa 11? Ko, vatsvene vachazovepi mushure mekutongwa kwechiuru chemakore uye vachava nemhando yemutumbi wakadii? Tichatonga sei vatumwa? Ivhudzi rinova rengirozi dzevakorinde vokutanga. Ungataura nezvemimwe yakanaka? Iyi ndemimwe yakanaka. Zvimwe handisi kuzosvika kwairi manheru ano, asi kana ichivachitendera, ndichaedza kuitora nguva inotevera yatinouyira izvozvo. Ndine mimwe yakanaka kwazvo iri muno manheru ano, saka tichangonamata zvino uye tokumbira Ishe kuti vatibatsire. Zvino topinda mairi chaimo kwemamwe anotevera. Oh, maminitsi 33:40. Zvino baba vekudenga vakaropafadzwa, tinotenda kwamuri nokuda kwezvose zvamakatiitira. Uye, oh, zvinoshamisa kwazvo kuti nyasha dzenyu dzinosvika zasi sei kwatiri. Ndiri kufunga zvino humwe usiku nemumwe wangu mudiki iyeye, oh, achirwara kwazvo. Uye imi makauya pachiitiko. Kupisa kumwiri wake kukatanga kudzikira panguva iyoyo. Uye kwapera zvachose zvino. Ndinokutendai. Uye ndinongonamata kuti muve nemumwe nemumwe akumbira chikumbiro manheru ano. Uye hapana kana zvatinoziva kusvikira zvasvika mumba medu chaimo zvazvinoreva munamato mudiki. Oh, Mwari, chii, munoziva mazviro kwazvo, kwazvo, kwazvo. Panguva iyoyo apo chiremba anofamba achienda, uye oti, handizive, handina kumbobvira ndakaona chero chinhu chinoita sekudaro. Uye ipapo Ishe Jesu obva vapinda panzvimbo. Oh, Mwari, muri wamazviro kwazvo zvakanyanya kwatiri, uye tinofara kwazvo nokuda kwazvo. Tinonamata kuti mutikanganwire panzira dzedu dzose dzousimbe, nenzira dzedu dzoupenzi.
Just remember us, Lord, that we're human flesh in a dark
world. Oh, ingotirangariraiwo Ishe kuti tiri vanhu venyama munyika inerima, nyika yerima nechivi nenyonganyonga, uye takatarisa kupfuura nemuchidzitiro, tingati pamusoro pechiso chedu. Uye tinoona chete nekuziva sezvatinoita sevanhu pano, asi rimwe zuva kana chidzitiro ichocho chasimudzwa, tichakuonai chiso nechiso, uye toziva sezvatinozivikanwa, ndiro zuva ratinoshuvira. Tinonamata Baba zvino kuti muchatibatsira patiri kuedza kupa kuvanhu shoko raMwari maererano nezvikumbiro zvavo. Bvisai zvirwere zvose kwatiri. Tinokudai Ishe, uye tinonamata kuti muchazviita. Tsitsi dzenyu ngadzipiwe kwatiri, nekuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Zvino, mukupindura mibvunzo, ina handisi nyanzvi munyika munoziva, asi ndichangopindura nekuziva kwangu kwandinogonesesa. Heunoiuya wandakatanga nawo humwe usiku, uye ndakatozomira. Nemweya mumwe chete, tose takabhabhatidzwa mumutumbi waKristu. Imi mose munorangarira kuti ndiwo waive mubvunzo wandaive ndiri pauri. Zvino, zvinowanikwa ndizvo muna vaKorinde vekutanga 12. Panguva yatiri kugamuchira kuzvarwa patsva, izvi zvinoitika. Ndizvo izvi. Urwu ndirwo rubhabhatidzo rwemweya mutsvene here? Kana kuti pane rubhabhatidzo rwuri kumberi? Kana kuti kuzadzwa here? Zvino, hoyo mubvunzo chaiwo. Uye tinogona kupedza nguva yedu yese pane iwoyo. Uye manheru ano nemangwana nemanheru nemamwe akadaro. Waizotora nekusunganidza Bhaibheri rose pamwe chete. Rugwaro rwose runofanira kunyatsobatana nerimwe rose gwaro riri muBhaibheri. Asi ndiri kungoedza kuzviita zvakapfupika, zvakajeka sekuziva kwandinoziva kuzviita. Kwete, kana watenda muna Ishe Jesu Kristu, unobva wava nekuzvarwa patsva. Kana watenda munashe, unogamuchira pfungwa itsva, upenyu hutsva. Asi, harusi rubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Maona, unova nekuzvarwa patsva paunotenda, une upenyu husingaperi. Chipo chaMwari chinopiwa kwauri kubudikidza nenyasha dzinozvitongera kubudikidza nekugamuchira chipo chauri kupiwa naMwari. Uyo anonzwa mashoko angu, uye achitenda kuna iye wakandituma, ane upenyu husingaperi. Ane upenyu husingaperi, ndiko kuzvarwa patsva, watendeuka, zvinoreva kuti washandurwa. Asi rubhabhatidzo rwumweya mutsvene runokuisa mumutumbi waKristu, pasi pezvipo kuti ushumire. Hazvikuite kuti uve muKristu akawedzera, zvinongokuisa mumutumbi wezvipo. Maona, zvino, nemweya mumwe chete, vaKorinde vokutanga 12, tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, zvino anodaro Pauro, pane zvipo zvakasiyana, uye mumutumbi uyu mune zvipo zvipfumbamwe zvemweya uye mumutumbi uyu unofanira kubhabhatidzwa mumutumbi wacho kuti uve nechimwe chezvipo izvi zvinouya nemutumbi asi zvino panyaya yekuva neupenyu husingaperi uye nekuva mukristu uri mukristu nguva yaunotenda zvino hakusi kutenda kwekabanga kutenda zvemazviro kwazvo muna ishe jesu nekumugamuchira semuponesi wako pachako watozvarwa patsva ipapo chaipo uye wava neupenyu husingaperi mwari vanopinda mauri zvinotarisai upenyu husingaperi jesu akati uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda muna iye akandituma ane upenyu husingaperi uye haazouyi mukutongwa asi abva murufu achienda kuupenyu wave chisikwa chitsva ipapo chaipo zvino pauro akanga asangana nevamwe vevanhu ivavo muna mabasa 19 vaiva nemuparidzi kumusoro ikoko aive gweta rakatendeuka rainzi aporo uye aporo akanga ari murume mhare mumagwaro uye akanga achiratidza nemagwaro kuti jesu akanga ari kristu maona zvinotarisai aporo kubudikidza neshoko airatidza neshoko kutenda kunouya nokunzwa kunzwa shoko uyo anonzwa shoko rangu uye achitenda muna iye akandituma ane upenyu husingaperi mazvibata here aporo neshoko akanga achiratidza uye ava vaive makristu vaive vateveri vadzidzi zvino aporo airatidza neshoko kuti jesu aive kristu uye vakava nemufaro mukuru uye vakagamuchira shoko asi vachiziva rubhabhatidzo rwajohani chete zvino pauro paakapfuura nemhenderekedzo dzekumusoro kweefeso ndokuwana vadzidzi ava zvino ndokuti makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda maona zvino paunotenda jesu akati une upenyu husingaperi ndiko kuzvarwa patsva ndiko kutendeuka kwako kushanduka asi rubhabhatidzo rwemweya mutsvene isimba ramwari raunobhabhatidzirwa mariri uye uri pasi pezvipo izvi zvipfumbamwe zvemweya kuti zvishande kubudikidza newe zvakaita sekuparidza vavhangeri vaapostori vafudzi vaprofita nezvipo zvose zvemutumbi zvinouya mune izvi paunobhabhatidzwa mumutumbi uyu uye ndizvo hazvikuite mukristu akawedzera zvinongokugadza panzvimbo munzvimbo yekuva mweya unoshumira muchechi yamwari vapenyu zvino mazvibata here maona zvino mubvunzo hewo ngatiupindurei mumwe nemumwe pane mibvunzo mitatu nemweya mumwe chete tose takabhabhatidzwa mumutumbi wakristu ndizvozvo vakorinde vekutanga 12 ichapa mhinduro kune izvozvo zvakanaka panguva iyoyo yatinogamuchira kuberekwa patsva izvi zvinotora nzvimbo here ndiyo nguva yacho ndizvo zvaunoda kuziva hongu nemweya mumwe chete kwete kwete nemweya mumwe chete tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete munoona handipo panotangira kuzvarwa patsva kuzvarwa patsva kunotangira paunotenda muna ishe jesu zvino munoona hapana chinhu chimwe zvino teererai chii chaungaita kunze kwokutenda chii chimwezve chaungaita chii chaungaita pamusoro pazvo kunze kwekungozvitenda ndiudze chinhu chimwe chete chaungaite hapana chinhu chimwe chete chaunogona kuita kunze kwekuzvitenda zvino kana chimwe chinhu chikauya chiri kunze kwekutenda kwako hakusi kuita kwako kuita kwamwari nokudaro zvino kana tikataura kuti kana iwe nguva zhinji ndakaona nguva zhinji vanhu vachigamuchira umbowo hwekutanga hwekutaura nendimi semweya mutsvene uye dzimwe nguva vanozunza vanhu kana kuvarova nokuvabhabhadzira vachiti zvitaure 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 munoziva kudzokorora shoko kakawanda zvitaure 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 munoona ndechimwe chinhu chauri kuita iwe pachako uye izvozvo hapana zvazviri unogona kuwana kuvhiringidzika kwendimi unogona kuwana zvinhu zvakawanda nekutekenyedzwa asi kana chimwe chinhu chikauya chiri kunze kwekutenda kwako pachako chinofanira kuva chipo chitsvene chamwari chakapiwa kwauri maona uye nemweya mumwe chete tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe ndizvozvo munoona rubhabhatidzo rwemweya mutsvene chiitiko chakasiyana nekuzvarwa patsva kumwe kuzvarwa kumwe kubhabhatidzwa kumwe kunokuunzira upenyu husingaperi kumwe kunokupa simba kunopa simba muupenyu husingaperi munoona kushanda zvino mazvibata here zvakanaka zvakanaka zvino heu nomumwe wauya pechipiri wakanakisa wandakave nawo manheru aya mweya wajesu waivepi mazuva matatu mutumbi wake pawaive muguva mweya wake waivepi zvino mweya wake kana mukatevera magwaro Zvakanaka tinogona kungounza nzvimbo dzakawanda asi handizi pane ane bhaibheri here hama Strika mune bhaibheri here zvakanaka hama Nevo mune rimwe here ndiwanirei mapisarema 1610 uye ndiani mumwe hanzvadziudi mune bhaibheri here ipapo zvakanaka hama Strika zvakanaka chero mumwe ndiwanirei mabasa 227 mabasa 227 uye zvino chekutanga pakafa Jesu paunofa mutumbi wako unofa izwi rokuti rufu rinoreva kuparadzana kungoparadzaniswa nevadikanwi vako asi pano akataura izvi muna mutsvene Johani chitsauko 11 uyo anonzwa kwete regerera zviri muna Johani 5:24 uyo anonzwa mashoko angu ane upenyu husingaperi Jesu akati kuna Marita akanga auya kuzosangana naye akati dai mainge muri pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa asi kunyangwe nazvino chero chipi chamunokumbira kuna Mwari Mwari vachakupai akati ndini rumuko neupenyu maona uyo anotenda mandiri kunyangwe akafa asi achararama uye ani naani anorarama uye achitenda mandiri haazombofe zvino pane chikamu chedu chisingafi uye sekungopfuura kwandaita nemumutsara wemagwaro chinhu chose chine mavambo chine magumo ndeizvo zvinhu zvisina mavambo zvisina magumo naizvozvo kana tagamuchira Kristu Mwari tinova vanakomana nevanasikana vamwari uye upenyu hwedu hauna magumo sezvakangoita upenyu hwamwari husingagumi tine husingaperi zvino izwi rekuti narini takapfuura nemariri izwi rokuti narini chikamu chenguva narini na chibatanidzo rini uye takaona pano kuti ane magumo zvakangofanana nekutambudzika kwese uye urwere hwese nekusuwa kwose nokurangwa kwose negehena pacharo rine magumo asi upenyu husingaperi hauna magumo nokuti hwakanga husina mavambo haumbogoni kufa nokuti hauna kumbozvarwa hwakanga husina mavambo emazuva hauna magumo enguva zvino nzira chete yatinogona kurarama nokusingaperi kubudikidza nokugamuchira chimwe chinhu chinogara nekusingaperi uye mwari vakanga vaivepo pasati pave nechimwe chinhu vaive mwari mwari havana kumbobvira vava nemavambo kana magumo zvino mwari vakanga vari mweya mukuru uyu takavafananidzira nemavara manomwe muraraungu unofukidza muraraungu chaizvoizvo waizofukidza nyika dai usina kurova nyika ingori mvura iri mudenderedzwa rekukombama kwenyika inougadzira asi zvino samwari varivo kusingaperi uye vaive vakakwana rudo rwakakwana rugare rwakakwana mufaro wakakwana kugutsikana kwakakwana mweya minomwe yose iyoyo tichipinda muna zvakazarurwa inobuda yakaumba mwari kwaive kukwaniswa chimwe chinhu chese chiri kunze kweizvozvo chaive chimwe chinhu chakatsveyamiswa kubva paari zvino nzira yoga yatinogona kudzoka nayo pakukwaniswa ndeyekudzoka naiko kukwaniswa kunova mwari tinobva tasvika pakukwaniswa tobva tava neupenyu husingaperi husina magumo kana kuti husina chero chinhu zvinongori nekusingaperi upenyu husingaperi zvino ari kutaura nezvemunhu wemukati mweya nokuti tinotakura mitumbi yedu pamusoro peguva remutsvene-tsvene wedu nekuda kwemutumbi uno uye mutumbi pakutanga apo mwari rogosi yakabuda kubva muna mwari kana sezvandapfuura nemazviri makatorika anoidaidza kuti humwanakomana husingaperi hwamwari izvo sezvandakambotaura kumashure izwi racho harina kana musoro munoona hapangavi nemwanakomana wokusingaperi nokuti mwanakomana aifanira kuva nemavambo uye saka Jesu aive nemavambo mwari vakange vasina mavambo maona asi mwanakomana aive kwete humwanakomana husingaperi asi mwanakomana aive nababa pakutanga aive rogosi yakabuda kubva muna mwari uye yaiva tiofani yamwari yakabuda chimiro chemunhu chaive chisina maziso sezvaunoona ziso riri nani yakanga isina nzeve dzekunzwa kwaunoita asi kunzwa kuri nani chaizvo munoona yaiva tiofani kuti muraraungu wose uyu wakadzika kuva tiofani Mozisi akaiona payakapfuura nepadombo saizvozvo. Akaona chikamu chikumusana akati, yaitaridzika semunhu. Abrahama akamuona paakapinda munyama yemunhu ndokudya mhuru, akanwa mukaka, akadya bhata. Abrahama akamuona paakangopinda uye ndokubva anyangarika ipapo chaipo kubva pauri. Takaona kuti mitumbi yedu yakagadzirwa nezvinhu 16 zvepanyika zvakangouya pamwe chete. Zvino Mwari vakazvibatanidza pamwe chete ndokuisa ngirozi mbiri mumitumbi iyi. Ngirozi dzakamira uye dzichitaura, uye ngirozi dzaive vanhu pane imwe, uye panguva iyoyo. Zvino cherechedzai, tinoona kuti ndiani aiva Merikizedheki kunze kwaMwari pachavo. Haigona kuva mumwe womunhu, nokuti aiva mambo weSaremu inova Jerusarema. Akanga asina baba kana amai. Haigona kuva Jesu, nokuti aiva nababa naamai. Akanga asina mavambo emazuva kana kuguma kweupenyu. Pane mumwe chete anazvo izvozvo, ndiMwari. Aive Mwari aigara muno muTiofani. Maona, cherechedzai, mambo weSaremu. Zvino Mwari vakararama nemuzera kubudikidza nemuvanhu vavo. Vakanga vari Mwari, vakanga vari muna Dhavhidhi, vakamuita kuti agare pagomo uye samambo akarambwa ndokuchema. Mweya mumwe chete iwoyo wakaratidzwa muna Jesu mwanakomana waDhavhidhi, uyo akarambwa muJerusarema akachema. Josefa akatengeswa nemasirivheri 30 akavengwa nemukomo wake achidiwa nababa vake akanga akagara kuruoko rworudyi rwaFarao. Uye hapana munhu aikwanisa kuuya kunze kwokunge mune auya nekuna Josefa. Zvino hwamanda yakarira uye ibvi rose rikapfugamira kuna Josefa. Mufananidzo wakakwana waKristu ndiwo waive mweya waKristu wairarama kubudikidza nemuvarume ava. Maona, zvino pano Jesu paakafa, vaive Mwari vachiratidzwa munyama. Mwari vakava munhu. Mumirayiro yerudzikinuro, nzira chete iyo munhu aigona kudzikinura upfumi hwakarasika hweIsraeri aifanira kuve ari hama. Aifanira kunge ari hama yepedyo. Bhuku raRute rinozvitsanangura zvakaisvonaka, uye aifanira kuva hama. Saka Mwari vaitofanira kuva hama kumunhu, kuitira kuti munhu agove hama kuna Mwari. Maona, ane mweya maari. Munhu anawo kana azvarwa, nokuti mweya wemasikirwo, mweya wenyika, mweya waMwari wenyika ino anongori zvake mwana waAdhamu. Muti unozvibereka, zvirimwa zvinozvibereka, mhuka dzinozvibereka, vanhu vanozvibereka. Ndivo vakagadzirwa kubva pane zvakasikwa pamavambo. Mazvibata? Zvino kana munhu aberekwa, anoberekwa aine mweya maari wenyika ino. Ndicho chikonzero achifanira kuzvarwa patsva, nokuti mweya uyu wakabva pakuberekwa kubudikidza nababa naamai. Kwaive kuri kubatwa kupamuviri nekusangana pabonde, uye zviro kwazvo waisagona kurarama nokusingaperi. Saka anofanira kuzvarwa patsva. Uye asati aita izvozvo, Mwari vakatozodzika pasi kuti vamugadzirire nzira yokuti azvarwe patsva, nokuti akanga asina nzira yekuzvidzikinura pachake. Akanga asina tariro, aiva asina tariro, asina Mwari, asina Kristo munyika, akarasika, akaparara. Iye hapana chaigona kuita kuti azviponese. Iye zvese zvisinei nekuti aive muprista mukuru kana aive mubhishopi kana anga ari papa, chero zvaaiva, anongova nemhosva sezvakaita mumwe womunhu. Saka zvaifanira kutora mumwe akanga asina mhosva kuti azviite, uye mumwe woga akanga asina mhosva aiva Mwari pachavo. Zvino Mwari ndokuzouya pasi uye vakava munhu. Zvino vakauya vari muchimiro chaKristu kuti vanyudze rumborera rwerufu, kuti vadzupure rumborera rwerufu, kuti vatidzikinure, kuti isu kwete nemabasa edu kana nekunaka kwedu hatina, asi nenyasha dzavo kuti tiponeswe. Zvino tinogamuchira upenyu hwavo mumutumbi uno unofa, uye zvino tave vanakomana nevanasikana vaMwari, uye tine upenyu husingaperi matiri. Tivanakomana nevanasikana vaMwari. Naizvozvo Jesu ari mupenyu, uye hapana munhu, zvisinei kuti akaipa sei kana kuti akanaka sei, paanofira kuti paanobva panyika ino haana kufa, ari kune imwewo nzvimbo. Asi ane upenyu huchaparara mushure mekunge arangwa mugehena nekuda kwemabasa ake. Iye asi zvakadaro, upenyu ihwohwo hunofanira kuguma. Kune mhando imwe chete yeupenyu husingaperi. Zvino takapfuura nemazviri. Kana munhu achigona kuva mutadzi uye agorangwa nokusingaperi, haakwanisi kurangwa nokusingaperi kunze kwokunge aine upenyu husingaperi. Kana aine upenyu husingaperi, akaponeswa. Maona? Saka kunongova nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi, uye ndiyo Zoe, upenyu hwaMwari. Zvino
hakwanisi kuparara. Asi vakaipa vari munzvimbo yekumirira mukutambudzwa kuitira kutongwa kwavo kuti vatongwe maererano nemabasa akaitwa mumutumbi nezuva rekupedzisira. Zvino asi isu, zvivi zvevamwe vanhu zvinoenda mberi kwavo, zvevamwe zvinovatevera. Zvino kana tikareurira zvivi zvedu vakarurama kutiregerera, naizvozvo hatizombofaniri kumira pakutonga kwamwari. Mazvibata here? Tarirai, Varoma 8:1. Naizvozvo zvino hakuna kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu, vari muna Kristu vakabva murufu vachienda kuupenyu. Unoona, hatina kupiwa mhosva, uye takanga tiri muna Kristu Jesu vasingafambi munyama asi mumweya. Maona, uyo anonzwa mashoko angu achitenda muna iye akandituma ane upenyu husingaperi. Uye kana ndakagamuchirwa muna Kristu, uye Kristu akatora kutongwa kwangu, uye ndakagamuchira kureverera kwake nokuda kwezvivi zvangu, ko Mwari vanganditonga sei? Vakanditonga pavakatonga Kristu. Zvadaro, ndasununguka kubva pakutongwa. Zvino kana ndaona ropa, ndichakupfuurai. Maona, asi zvino wakaipa haana kudaro, anopinda munzvimbo yekutambudzwa, uye tinoziva kuti ichocho ichokwadi. Wakaipa mupenyu, ari munzvimbo yekutambudzwa, ari munzvimbo yaasingazivi. Ndiwo madanira anoita vauki neng'anga mweya iyi yevanhu vakafa, imwe mhando yemafariro nemajeya ane tsvina nezvinhu zvavanotaura. Kana wakamboona chero chimwe chaizvozvo, zvakanaka sei hava? Tarisai kuna Muzvare Pipa uyu. Chinyorwa changu chisati chaenda chechishamiso chaDoni Moton, vangani vakaverenga chinyorwa ichocho? Hongu, vazhinji venyu makadaro, chokwadi. Uye chiri muReader's Digest, makacherechedza here? Izvi zvisati zvaitika, kwakaenda Muzvare Pipa, muuki mukuru usati ambozivikanwa nenyika. Mapeji 12 akapiwa kune nyaya yake, uye kwemakore 50 vakave naye pasi rose, uye neumboo hwesainzi nezvese kuti anonyatsotaura nevakafa. Uye vanhu vanotouyapo. Chii? Zita raMwari harina kumbotaurwa pane nguva ipi zvayo. Hapana kutendeuka, hapana kupodza kwaMwari, hapana nezvazvo. Munoona, chinhu chega chazvaiva vaive vanhu ivavo vakataurwa. John, haundizivi here? Ndini George, aive pane imwe nzvimbo, uye ndakaita zvakati nezvakati uye zvakati nezvakati. Unorangarira nzvimbo iya yatakaenda uye tikaita izvi? Munoona, ndizvo zvoga zvavanoziva. Vakaparara, vakapfuura vachibva pavari. Pavari hapana zvasara kunze kwekutongwa. Wakarerekera muti ndiko kwaunowira, uye chinhano chaunofira uri ndicho chikonzero ndichipesana nekunamatira vakafa. Munoona, kureverera kweminamato kana kuwadzana kwevatsvene nezvimwe zvakadaro hazvigoni kudaro maererano neshoko raMwari. Hazvina zvazvinobatsira kunamatira chero munhu mushure mekunge aenda. Vatoparara, vakapfuura mutsara uri pakati petsitsi nekutongwa. Vanenge vakaenda kutsitsi kana kuti vakaenda vachibva patsitsi. Jesu akataura kudaro muchitsauko 16 chamutsvene Mateo. Iye akazvidzidzisa. Chitsauko 16 chamariko, ndinotenda kuti ndicho murume mupfumi naRazaro. Hapana munhu anogona kuyambuka mukaha uyu, uye haazomboyambuki hezvo kaizvo. Maona, saka zvinobva zvatopera zvakadaro. Zvino asi Kristu paakafa, zvinhu zvose zvaifanira kupupura kuti akanga ari Kristu. Zvino ngatiendei kumubvunzo wako. Chekutanga, nyeredzi dzakaramba kupenya, zuva rakanyura, mwedzi hauna kupa chiedza chawo, nyika yakarutsa matombo ayo pakufa kwake, uye akaenda akanoparidzira kumweya yakanga iri mutorongo isina kutendeuka pamwoyo murefu wemazuva anowa. Iye aifanira kucherechedza. Tarirai izvozvo. Zvino kana pakava nemutadzi pano manheru ano, zvifungei kwechinguvana. Rimwe zuva vhangeri iri rauri kunzwa richiparidzwa izvozvi, uchazofanira kupupura naro. Pane imwe nzvimbo uchapfugama neibvi rako, zvisinei nokuti ndiwani. Zvinogona kuva zviuru 10 zvemakore kubva nhasi, zvinogona kusava kusvikira pamangwanani. Chero pazvingava, uchakotama pane imwe nzvimbo, uye uchanzwa vhangeri rimwe chete rino richiparidzwa richidzoka kwauri. Nokuti mushure mekunge mweya iya yave mutorongo isina kutendeuka apo Enoki, uye apo vose vakaparidza, naNoa, uye nemwoyo murefu waMwari, sezvazviri zvino vachimirira nguva iyoyo kuti iuye. Zvino Noa naEnoki nevamwe vose vakaparidza, uye vanhu ivavo vakaseka nokuita dambe navo. Zvino vakanga vari mutorongo. Zvino Jesu akaenda akanoparidzira mweya yakanga iri mutorongo. Akapupura, denga rakapupura kuti akanga ari, nyika yakapupura kuti akanga ari, Gehena rakapupura kuti akanga ari. Bhaibheri rakataura kuti izvo Dhavhidhi makore mazhinji akapfuura mumapisarema. Zvakanaka hama, verengai mapisarema kana mungadaro ipapo. Mapisarema 16:10. Nekuti hamungasiyi mweya wangu mugehena kana kutendera mutsvene wenyu kuti aone kuora. Verengai zvimwe chete hama, umopaya Petro akaparidza, pana mabasa chitsauko 2 ndima 27. Nekuti hamungasiyi mweya wangu mugehena, kana kutendera mutsvene wenyu kuti aone kuora. Verengai ndima 2 pamusoro payo hama, kuti muwane nyaya yacho. Nekuti Davide wakataura pamusoro pake, ndakafanoona Ishe pamberi pechiso changu nguva dzose, nokuti vari kuruoko rwangu rworudyi kuti ndirege kuzungunutswa. Naizvozvo moyo wangu wakapembera norurimi rwangu rwakafara, uyewozve nyama yangu ichazorora mutariro. Nokuti hamungasiyi mweya wangu mugehena kana kurega mutsvene wenyu kuti aone kuora. Verengai ndima inotevera zvino. Makandizivisa nzira dzeupenyu, muchandizadza nemufaro nechiso chenyu. Hongu, cherechedzai. Zvino shamwari yangu muJehovah Witness, ndinoda kukubvunza pamusoro paizvozvo. Maona. Kana gehena iri nzvimbo, Hadesi, Shiori, chero zvaunoona kuitumidza. Kana zvichigumira paguva, saka sei akati, handizosiyi mweya wangu mugehena kana kutendera mutsvene wenyu kuti aone kuora. Zvakadini izvozvo? Maona. Heuno mutumbi wake pawaive muguva. Uye, mweya wake wakanga uri mugehena uchiparidza ari mupenyu. Ko izvo kaizvo? Akanga ari muchiofani yake zvakare. Mweya wake waive zasi uko nevanhu vave muchiofani zvakare. Uye, aiva pupurira kuti iwo havana kutendeuka mukutsungirira. Uye nemamwe mashoko, akanga agogodza pamusuo. Zvino musuo pawakazaruka, uye mweya yose yakatendeuka, akati, ndini mbeu yemudzimai. Ndini uyo Enoki pano, umo muparadhiso imwe nzvimbo. Usamborasikirwa nadzo nzvimbo nhatu zvino. Nzvimbo yevakaipa, nzvimbo yevakarurama, negehena pacharo. Maona. Zvakangofanana neutatu hwedenga sekuti, Baba, mwanakomana nemweya mutsvene. So utatu hwechikara, muprofita wenhema, chikara, uye ne munembo wechikara. Uye zvose izvozvo, rangarirai, zvose zviri muutatu. Utatu hunoita mumwe akwaniswe, mumwe anokwaniswa, wakakwaniswa mumwe muutatu, munhu wemukati, mutumbi, uye nemweya, mvura, ropa, uye tsinga dzemanzwiro. Unoona, chero zvawaive unofanira kutora zvitatu kuti uite mumwe akakwana. Tora chimedu chegirazi, chine makona matatu waisa zuva pachiri, une muraraungu wakakwana. Munoona, zvinhu zvose, unofanira kuva nezvitatu kuti uite chimwe chakakwana. Uye zvinorangarirai kuti, paakafa, akaenda kutanga uye akanoparidzira kumweya yakanga iri mutorongo, uye akapupura kuti, akanga ari mbeu yemudzimai. Akanga ari uyo Enoki akaona achiuya nezviuru gumi zvevatsvene vake. Aifanira kupupurira magwaro akanga aparidzwa naNoa, uye naEnoki, uye nevakarurama kuti, aiva iye wacho. Zvinhu zvose zvaifanira kuzvicherechedza. Zvino akakwira kugehena, ndokugamuchira makii erufu negehena kubva kuna dhiabhori. Akadzoka kumusoro muparadhiso, uye ndokuuya naAbrahama, Isaka naJakobho, nevakarurama, uye akamuka. Mateo 27. Zvino vakabuda muguva ndokupinda muguta. Uye vakaonekwa nevanhu mumugwagwa. Hareruya. Hezvo kaizvo. Zvino, asi mutumbi wake, apo mweya wake wakanga uri nechekuno uchipupurira kune vakarasika. Zasi kuno achitora makii kubva kuna dhiabhori, uye achidzoka achiunza Abrahama naIsaka. Mweya wake wakanga wakararamo. Mweya wake wakanga uri zasi ikoko uchizviita, uye mutumbi wake wakanga wakarara muguva. Ndicho chikonzero Jesu akati, vanhu vanoti, saka sei Jesu achiti, mazuva matatu ndichaumutsa, iye akafa nechishanu masikati, akamuka nesvondo mangwanani. Asi tarisai, maiva mukati memazuva matatu kana ukawana duramazwi, nokuti aiziva kuti Dhavhidhi pasi pechizoro chemweya mutsvene, akati, handizorege mutsvene wangu kuti aone kuora. Aiziva kuti izvi zvairevera iye. Aiziva kuti zvairevera iye. Aiva ari iye mutsvene waMwari. Uye aiziva kuti kuora kunopinda mumaawa makumi manomwe nemaviri. Pane imwe nguva mukati memazuva matatu, akanga achizobudamo zvakare, nokuti magwaro haakwanisi kutyorwa. Uye vimbiso yese iri imomo ine chekuita neni, uye ine chekuita newe, ndedu. Akati, paradzai mutumbi uyu, uye ndichaumutsa mazuva matatu. Nokuti akati, handizosiyi mweya wangu mugehena, kana kutendera mutsvene wangu kuti aone kuora. Aiziva, mumazuva matatu, mutumbi iwoyu wakanga uchizobuda imomo. Haana kugara mazuva matatu akazara, kwete shangamire. Haana zviro kwazvo, akagara bedzi kubva chishanu masikati kusvika svondo mangwanani. Hapana kana chizenga chimwe chete chemutumbi iwoyo chaigona kuodzwa. Zvino akanga afa, uye akaiswa mushonga, zvino akanga arere, kana kuti kuputirwa mumucheka. Zvino ndokuradzikwa muguva munyika iyoyo inopisa ine unyoro zvinongotora maawa mashoma obva atanga kuora unotanga kuora munoziva mutumbi wake mino yake ichidonhera mukati nezvinhu kuora kunopinda nyika iyoyo inopisa ine unyoro uye waizosvika pakuora nokuti waive mutumbi asi aiziva chizenga ichocho chisati chaora kuti mwari vakati kubudikidza nemuprofita Dhavhidhi handizoregi mutsvene wangu kuti aone kuora zvokuti akatora shoko ramwari ndokurarama naro zvino vimbiso dzose idzodzo dziri imomo dzaiva nechekuita naye mwari vakazadzisa imwe neimwe yadzo uye vimbiso yese ine chekuita nemutendi mwari vachazadzisa vimbiso yese yazvo amen ngova nechokwadi chokuti ichokwadi amen saka mweya wake munofunga kuti ndizvo here kwete ndine urombo mweya wajesu waivepi mumazuva matatu mutumbi wake pawaive muguva mweya wake wakanga uri mugehena zasi munzvimbo dzakaderera zvino akamuka uye ndinogona kuwedzera chitaurwa chidiki chidiki pano chinogona kukubatsirai zvakanyanya paakamuka wake paakamuka kubva kwakafa akanga asati chaizvo izvo apedza nebasa rokudzikinura nazvino ndizvozvo aifanira kuchenesa chinhu chacho chose mubhadharo wakanga wabhadharwa asi kutyisa kuya kwegehena kutyisa kuya kweguva uye pano paakafa akaenderera mberi haana kumbomira kushanda paakafa akaramba achiparidza regererai kusazvibata kwangu ndinofungidzira asi haana kumbomira haumbofi wakafa mutumbi wako unogona kuzorora kwechinguva asi mwari vachaumutsa vakavimbisa kuti vachazozviita asi iwe hauchakwanisi kuparara samwari vasingagone kuparara izvozvo tarirai vake mushure mokunge afa kune afa kuvadzidzi akanga akarara zvaaiva vakamurarisa sezvaakataura pamusoro parazaro ndichaenda kunomumutsa mwari vakazomumutsa tarisai akaenda zasi chaiko akaramba achiparidza uye akaparidzira kumweya pano iri mutorongo akaenda zasi chaiko mugehena akatora makiyi kubva kuna dhiabhori akadzoka kumusoro ndokuparidza zvakare muparadhiso ndokumuka zvakare nezuva retatu akashanyira vaapostora vake kwamazuva makumi mana uye pakupera kwezuva rechimakumi mana akaenda kumusoro chaiko nokuti zvose zviri pamusoro pedu zvokungotenda mune zvemweya mweya nezvimwe zvose akagura zvese zvokungotenda mumashura kupokana kwese ndokugadzira mutsara wokunamatira kubva panyika uchienda mukubwinya mukukwira kwake kudenga akakwira kumusoro akanogara kuruoko rworudyi rwamambo mukuru mukundi mukuru zvamazviro kwazvo rufu haruna kugona kumubata gehena harina kugona kumubata nyika haina kugona kumubata paakanga ari pano panyika akapiwa akaenda kuguta rakadereresa nekune vanhu vepasi pasi uye akapiwa zita rakadereresa ndizvo zvakanga zvaitwa nevanhu kwaari akaenda kujeriko guta rakadereresa murume muduku saakatozokwira mumuti kuti atarise zasi kwaari ndipo paakaiswa nemunhu aiva mugezi wetsoka basa rakashatisisa raigona kupiwa akava wepasi pasi uye akatumidzwa zita repasi pasi raikwanisa kupiwa Bherizebhabhu muchinde wemadhimoni munhu akamupa zita rakadereresa nzvimbo yakadereresa uye akamutumira kunzvimbo dzakadereresa dzegehena repasi pasi mwari vakamubusa uye vakamutumira kumatenga ekumusorosoro uye nezita riri pamusoro perimwe zita rose hareruya handiti anotofanira kutarisa nepamusoro kuti aone denga chigaro chenyu chakasimudzirwa pamusoro pematenga edenga uye zita gurusa rakambodanwa kudenga nenyika rinofanira kuva rakasungirirwa paari ndizvo zvakaitwa namwari kwaari munhu akamuisa pasi pasi zvino mwari vakamuita wepamusorosoro hapo paaiva kubva pakuva wepasi pasi achiva wepamusorosoro akava wepasi pasi kuti agotikwidza kumusorosoro akava isu kuti isu kubudikidza nenyasha dzake tive iye vanakomana vamwari ndiko kwaakaenda amen rumbidzai zita rake akagadzira nzira yekuti isu tizogona kuuya zvakare rimwe zuva nokuti ndinorarama nemiwo munorarama ndosaka kana munhu akabata chiratidzo ichocho hapasati pambova nemunhu akakwanisa kuzvitsanangura vakatomboedza kuzvitsanangura vachirasikirwa nenjere dzavo rwiyo rukuru urwu rudo rwamwari rwakapfuma uye rwakachena sei harunzwisisiki kwazvo uye rwakasimba ndima yekupedzisira iyoyo kana kuti ndinotenda ndima yekutanga inoti kana isu tikazadza nyanza neingi uye dai matenga ose akagadzirwa nebepa rokunyorera Munozakuti izvozvo zvakawanikwa kupi? Zvakanyorwa pane vakarasika njere, madziro enzvimbo inochengeterwa vakarasika njere. Hapana munhu angatombokwanisa kutsanangura rudo rwaMwari rworwo. Oh, hazvitombotauriki zvavakatiitira. Ini zvangu ungaisa seiko kukodzera kumwe chete kunze uku? Inyasha dzake kubva pakutanga kusvika kumagumo. Ndakanga ndakarasika ndakaparara ndisingagone kuzvibatsira ndisina chakanaka pasina chiripo pamusoro pazvo, uye iye nenyasha dzake akauya akatiponesa. Oh, ini zvangu ndidzo dzake, ndiye ishe wangu, ndirwo rudo rwake, ndiko kunaka kwake. Zvino tine maminitsi angangoita manomwe nemibvunzo ingangoita 15. Uye munofunga kuti zvakanaka here kuti madzimai aite basa rokukurudzira pamweya kunze kwechechi? Hongu, uyu ungori mubvunzo, ungori kwete mubvunzo wemagwaro. Asi zviro kwazvo ndinodaro. Hongu shangamire, tose tiri vashandi pamwe chete, vakadzi vane nzvimbo dzavo, uye zviro kwazvo vanadzo. Hongu shangamire, ingoita basa rose raunozvishandira raunogona kuita, uye Mwari vachakuropafadza nokuda kwaro. Zvakanaka, zvino ngationei.
Please explain the Trinity. How can the Son?
Ndapota, tsanangurai hutatu. Ko, mwanakomana angagara sei kuruoko rworudyi rwababa achireverera avo kuna baba kana vasiri vanhu vaviri? Zvakanaka, shamwari inodikanwa. Ichocho chizaruro. Kana Jesu akati, ini nababa vangu tiri mumwe, zvino vangava vairi sei? Maona. Zvino havasi vaviri. Mumwe mukadzi pane imwe nguva akati kwandiri, uye ndaitsanangura izvozvo, akati, imi nemukadzi wenyu muri vaviri asi muri mumwe. Ndikati, asi Mwari nemwanakomana vakasiyana neizvozvo. Munoona? Ndikati, muri kundiona here? Hongu, muri kuona mudzimai wangu here? Kwete. Ndikati, zvino baba nemwanakomana vakasiyana? Jesu akati, pamunoona ini maona baba. Maona? Baba nemwanakomana, baba vaive Jehovha samasimba, Mwari vachigara mutabhanakeri yainzi Jesu Kristu, uyo akanga ari mwanakomana waMwari akazodzwa. Jesu aive munhu, Mwari mweya, uye hakuna munhu akamboona Mwari chero nguva zvayo. Asi uyo akaberekwa ari woga wababa ndiye akavazivisa. Akanga ari iye unhu hwake, iye pauzima, umwari hwake, chero zvaaive aive Mwari. Akanga asiri mudiki kana kuti asiri mukuru kudarika Mwari, asi zvakadaro akanga ari munhu. Akanga ari munhu, imba yaigara Mwari. Ndizvozvo, akanga ari nzvimbo yaigarwa naMwari. Zvino kana uchida mamwe magwaro pamusoro pazvo, hama nevo, kana mukandiwanirawo mutsvene Marko 14:62. Uye hanzvadzi Hood, ndiwanirewo vaEfeso 1:20. Pane mumwe munhu ane Bhaibheri here? Zvakanaka, simudza ruoko rwako. Hanzvadzi Arnold, mune rimwe kumashure uku? Zvakanaka, ndiwanirewo Mabasa 7:55. Zvakanaka, Mariko 14:62, hama Nevo. Uye hanzvadzi Hood, ndivaEfeso 1:20. Mabasa 7:55, hanzvadzi Arnold. Zvakanaka, mava naro here hama Nevo? Zvakanaka, verengai zvino. Zvino Jesu akati, ndini uye muchaona mwanakomana wemunhu agere kuruoko rwerudyi rwesimba, uye achiuya ari mumakore ekudenga. Zvakanaka, zvino tarisai chikamu chemutsara chekutanga ipapo. Jesu akati, ndiri. Ndiri. Ndiani aiva ndiri? Hakuna kumbova nemunhu munyika yose akagona kuridudzira. Kunyange imi vanoverenga madura mazwi nezvimwe zvakadaro, hakuna kumbova nemunhu akakwanisa kunyatsoziva. JVHU. Uye kunyange vadzidzi vechihebheru havana kumbokwanisa kuridudza. Wenziriya raipfuta ipapo zuva riya paakasangana naMozisi raiva JVHU. Saka vakaridudza JOH, Jehovha, asi harisi Jehovha. JVHU, munoona? Hapana anoziva. Uye munoti, saka Mozisi haana kukwanisa kunyatsoriziva. Akati, ndingati ndiani? Akati, iti ndiri akutuma. Ndiri. Zvino tarisai, ndiri inguva yazvino, kwete ndaive kana ndichave. Ndiri. Zvino akati, ichi chichava chirangaridzo nemuzvizvarwa zvose. Ndiri. Zvino tarisai, Jesu amire pano pamutambo zuva riya. Vakati, tinoziva zvino kuti wakarasika njere. Mazwi chaiwo, unopenga. Kupenga ndiko kurasika njere. Tinoziva kuti unopenga. Uri musamariya une dhimoni. Mutsvene Johani chitsauko 6. Uye akati, zvino unotaura kuti uri wakaona Abrahama, uye uri murume asati adarika makore makumi mashanu okuberekwa. Aigona kunge aitaridzika kuve akati kurei zvishoma kudarika zera rake, asi aingova nemakumi matatu chete. Asi basa rake. Vakati, iwe unoreva kuti uri murume asati adarika makore makumi mashanu, zvinooti wakaona Abrahama? Tinoziva kuti wave kupenga zvino. Maona? Akati, Abrahama asati avapo, ndiri. ndiri aiva ndiri mukuru eunoya achiudza majudhaya zvakare munoona ndiri uye kana mukandiona ndichiuya ndiri kuruoko rwerudyi rwesimba ndizvere verengai izvozvo zvakare hama uye muchaona mwanakomana wemunhu agere kuruoko rwerudyi rwesimba uye achiuya ari mumakore ekudenga verengai renyu zvino hanzvadzi udi hongu amai raakabata muna kristu paakamumutsa kubva kwakafa uye akamugadza kuruoko rwake womene rworudyi munzvimbo dzekumatenga zvakanaka verengai renyu hanzvadzi munoona ringori rimwe chete asi iye azere nomweya mutsvene akatarisisa kumusoro kudenga akaona kubwinya kwamwari najesu amire kuruoko rworudyi rwamwari zvino munoona mwari havaikwanisa kuva neruoko rwakakura rwerudyi munoona uye najesu amire paruoko rwavo rworudyi ruoko rworudyi runoreva simba reutongi maona semuenzaniso chete kokana dai ndaiva ndiini ndine simba rose rerunziro pachechi kana kuti ndaiva bhishopi weimwe mhando zvino hama nevho votora nzvimbo yangu vaizova ruoko rwangu rwerudyi munoona zvinoreva kuti vari vaizove ruoko rwangu rworudyi zvino jesu ari kuruoko rwerudyi rwesimba zvino anotaura kudaro pano muna vaefeso paanenge achizvitsanangura ari kuruoko rwerudyi rwesimba masimba ese kumatenga nenyika akadaro mushure merumuko rwake akapiwa mumaoko angu ndine simba rose riri kumatenga nemunyika naizvozvo endai mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa nemwanakomana mweya mutsvene muvadzidzise kuchengetedza zvinhu zvose zvandakakurayirai tarirai ndinemi nguva dzose kusvikira pakuguma kwenyika simba rose riri kumatenga nepanyika ndekupi ikoko kana kuina mwari kumusoro uko asiri iye haana simba munoona hapangave nemumwe mwari masimba ose ematenga nenyika ari muruoko rwake saka munoona akamira kuruoko rworudyi semunhu abvunza mubvunzo hazvireve zvinotarirai mutumbi mwari mweya hongu vangani vanozvinzwisisa izvozvo itai amen mwari mweya jesu munhu uye jesu akanga ari mwari vakaitwa nyama jesu akanga hataimbogona kuona mwari munoona ivo mweya haugone kuona mweya hakuna munhu akamboona mwari chero panguva ipi zvayo hapana munhu aigona kuona mwari uye regai nditaure izvi hamusati mambondiona hamusati mambondiona upenyu hwese uye hamumbofe makandiona ndizvozvo munoona mutumbi uno unozivisa munhu uyo ari mukati munhu zvino mutumbi uyu hauna upenyu husingaperi asi mweya une upenyu husingaperi mutumbi uyu uchadzokera asi uchamuka zvakare wakafanana nawo setsanga yegorosi inopinda muvhu chikristu chakavakirwa parumuko kwete kutsivanisa rumuko jesu mumwe chete akadzika zasi jesu mumwe chete akadzoka kana ukaenda pasi uine musoro une bvudzi dzvuku unodzoka uine musoro une bvudzi dzvuku kana ukaenda pasi uine musoro une bvudzi dema unobuda uine musoro une bvudzi dema munoona rumuko paunenge uri kudya ndakabvunza chiremba izvozvo nguva pfupi yapfuura ndakati kosei pandaiva nemakore 16 ekuberekwa pese pandaidya ndaivandudza upenyu hwangu akati ndizvozvo chaizvo unotora zvizenga zvitsva zvitsva pese paunogadzira nyama inogadzira kana kuti chikafu chinogadzira zvizenga zveropa uye chizenga cheropa ichocho chinoita kuti uwedzere kusimba ndiwo mararamiro aunoita zvino chimwe chinhu chinofanira kufa nguva dzose kuti iwe urarame zuva nezuva chimwe chinhu chinofa kana ukadya nyama mhou yakafa kana chipi nechipi chaunodya uye hove yakafa kana gorosi rakafa kugadzira chingwa mbatatisi yakafa yakagadzira mbatatisi uye mhando yose yeupenyu unogona chete kurarama kubudikidza nechinhu chakafa uye unogona chete kurarama nokusingaperi nokuti chimwe chinhu chakafa jesu kwete nekuti wakajoina chechi kwete nokuti wakabhabhatidzwa kwete nokuti unopupura chikristu nokuti wakagamuchira upenyu hwajesu kristu hwakadeurwa ropa rakadeurirwa iwe uye ukamugamuchira semuponesi wako pachako zvino cherechedzai ndinobvunza izvi ndinoda kukubvunza izvi tarisa izvi zvakanaka pamwe ndakambodzidzisa pazviri kumashure handizivi pano kuparidza kwese kwese unokanganwa zvawakataura pane imwe dzimwe nzvimbo asi sei zvakadaro zvino zvino ndinofungidzira hanzvadzi smith handizivi kana ndaiziva hama fleeman kare kwakadaro kana kuti kwete zvino trifina ndinomurangarira achiri musikana mudiki munondirangarira pandakanga ndiri ndaiva ndiri mupfupi zvishoma mufemu bvudzi dema rakamonana ndaimbotamba tsiva ndaifunga kuti ndaive murume ane maitiro eunyanzvi munyika ndaifunga kuti hapana aigona kundirova kwete changamiri asi ndakanyengerwa pane izvozvo munoona asi ini zvino ndakangofunga ini zvangu Ndakafunga kana maigona kuisa chinhu chikumusana kwangu ndaifamba ndichidzika nomugwagwa nacho. Chokwadi hapana chinondinetsa. Uye pese padaidya ndaikura nekuwedzera kusimba nguva dzese. Nguva dzese ndaisa upenyu hutsva mu. Ndaidya cabbage, mbatatisi nebeans nenyama. Sezvandirikungoita nhasi. Uye ndakaramba ndichiwedzera kusimba nekukura nguva dzose. Zvino pandakasvika pakuva makore angaita 25. Ndinodya zviri nani zvino pane zvandaita kumashure. Imi mose munondiziva munozviziva. Ndinogona kudya zviri nani zvino. Tese tiri kudaro. Asi sei hama Egan zvino. Kana ndichiri kudya chokudya chiri nani. Chakawanda chacho. Mavitamini ari nani nezvose. Uye pandinowedzera kudya, ndinoramba ndichipera zvishoma nezvishoma. Uye zvino ndave kuva murume akwegura ane mapendekete akakombama. Ane mhanza uye ari kuchena musoro. Uye maoko achiunyana. Chiso chichipinda mukati mapendekete achidzika. Pamangwanani zvakaoma kumuka. Uye oh ini zvangu. Sei zvakadaro. Kana ndichivandudza upenyu hwangu nguva yese yandinodya. Kosi zvakadaro. Kana ndiri kudira mvura kubva mujagi chipinda mugrazi, uye rozara kusvika pahafu, zvinoyobva yatanga kudzikira nguva dzose pachinzvimbo chekupira. Uye pandinowedzera kudira imomo, inowedzera kudzika. Hezvo kaifu. Uye hawaigona kuzviratidza nesainzi kana waifanira kuzviita. Bhuku iri ndiro chinhu chega chinoratidza kuti Mwari vakatemera inguva yakatarwa. Mwari vakationa tichiuya. Imi varume vechikuru, nemi vakadzi vechikuru, pamwe vamwe vevarume venyu, venyu nevakadzi venyu pamwe vakatungamira. Izvozvo hazvina chazvinonetsa. Hareruya. Ngori seri kwechidzitiro kumusoro vakamirira zviro kwazvo. Uye vari kushuva kuva nemi zvakare. Ndizvozvo zviro kwazvo vari kushuva kuva pamwe chete zvakare. Bhaibheri rakati vari mweya iri pasi peatari ichichema Ishe kusvikira rinhiko. Maona. Havasi muchinhano chavo chakafanira. Mwari havana kumbotiita ngirozi. Vakatiita varume nevakadzi. Tichagara tiri varume nevakadzi. Nekuti tiri chibereko chenjere dzaMwari pachavo. Tinogona kugara tiri varume nevakadzi. Asi chii chinozviita? Munoona. Pamwe unofunga kuti pawakafamba uchidzika kuaritari iwe nemurume wako mukataura kuti tinotorana wova mukadzi ane muchato uri pamurao. Uye togara pamwe chete muchinhano chitsvene chemuchato uyu. Uye nyasha dzaMwari nezvimwe zvakadaro, uye neuchapupu hwenyu hwese hwamunopa, uye nemhiko yenyu yamakaita, chinhu chokutanga munoziva, munotanga kucherechedza muri vaviri. Akanga akatwasuka, uye vhudzi richipenya, uye amai nemaziso avo maduku akanaka ebrown kana maziso ebruu kana chero zvaaiva. Oh, waimutarisa sei? Wakabudako ukatarisa baba, zvino watwasanudza mapendekete iwayo pakare. Zvino mushure mechinguva, anotanga kudembera. Amai vanochena musoro, arthritis inopinda nezvimwe zvakadaro, uye mushure mechinguva, hoyo vaenda. Kana kuti hoyo murume aenda chaiva chi Mwari pavakakuona vakamira ipapo vakati ndizvozvo ndiyo nzira ndinokuda uri zvakanaka rufu iwe chiuya asi haugone kuvatora kusvikira ndakutendera.
Oh,
ndinofunga nezvaJobho. Hongu Mwari vakanga vakatarisa pasi. Jobho aiziva kuti Mwari vaimuda. Uye cherechedzai. Hakwanisi kukutora. Vakati wakamubata mumaoko ako asi usatore upenyu hwake. Uye ipapo chinhu chokutanga munoziva mapendekete anotanga kukombama. Zvino mushure mechinguva wakanga waenda. Chaive chii chakaitika? Zvino murumuko hakuzove nechinhu chimwe chete chine mucherechedzo werufu. Hapagoni kuva nechinhu chimwe chine mucherechedzo wenyika ino. Che, munoona, wanga uchikura kubudikidza nokuda kwaMwari, wakanga uine upenyu, ndokubva rufu rwapinda, ndokukuwisira pasi. Uchidya chikafu chimwe chete nezvose, uchinwa mhando imwe chete yemvura. Zvinhu zvose, asi rufu rwakapinda, asi mufananidzo wakatogadzirwa kare. Hareruya! Murumuko, unenge wava upenyu zvakare. Uye hapambovi nerufu kana kuti hapambova nemufananidzo werufu, kana kuchembera, kana vakaremara, kana chimwe chinhu. Tisingafi, tichamira mumufananidzo wake, takakwaniswa nokusingaperi. Hareruya! Oini, izvozvo zvinoita kuti chero munhu adanidzire. Kunyanya kana wasvika pazera rangu. Zera rangu ndinofungidzira apo, iwe unofunga nezvazvo zvakanyanyisa. Ngori apo pamhando iya yekushanduka. Muri kuona, iwe unotanga kuda kuziva. Ndezveiko, ndakaitei? Ndinotarisa shure zasi kuno ndinofunga. Maiwe zvangu saka, zvakaenda kupi Ishe? Hezvino ndiri pano, nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa. Mamwe makore maviri, ndichange ndiri hafu yezana. Ndingori bedzi, chingotarisa imwe yamishoma yandakahwina. Ndinoda kuhwina mamwe zvemamirioni nemamirioni. Mwari ndibatsireiwo. Ndinozvinyarira kunyange kuuya kumba pazororo. Ndofunga. Oh, goraibva. Uye vashandi vashoma. Mamirioni ari muzvivi nenyadzi ari kufa zuva nezuva. Teererai kudana kwavo. Ndinoenda kunorara ikoko usiku. Zvino ndinonzwa vaedheni vaduku vanonzwisa urombo vachidanidzira uko munyika. Vanouya sei muzviuru vachindidhonza uye vakamira kunze uko panhandare yendege kwavaitofanira kuva nemasoja kunze uko kuti vavamise kuti vangonzwa nyaya yaJesu Kristu. Zvino kuno tinogona kukumbira nekushambadza mubepa nezvimwe zvose uye nokuwana nzvimbo dzakanakisisa dzekuti vagare kuvaraidza kwakanakisa kune kuimba kwakanaka. Vanouya uye zvinoka ndinofungidzira kuti zvange zvakanaka havasi vechitendero changu nai ini zvangu zvinogona kugara kwenguva yakareba sei hazvina kunaka uye kuno tiri kurasa mazana emabhiriyoni ematani echikafu mubhini remarara uye vanhu ivavo vaizochigamuchira nomufaro uye ivo zvisikwa zvepanyika zvakafanana nezvatiri ini zvangu isu saka hazvigone kuve zvakadaro kwenguva yakarebesa zvakanaka zvino ndiani baba Baba, nemwanakomana, mumwe, tarisai muna Johani wekutanga, 5:7, inoti. Kune vatatu vanopupura kudenga, baba, shoko, rinova mwanakomana, baba mwanakomana, nemweya mutsvene, vatatu ava, mumwe, pane zvitatu zvinopupura panyika zvinova mvura ropa nemweya, ndizvo zvinhu zvitatu zvakabva mumutumbi waKristu. Vakabaya parutivi rwake, mvura ikabuda, ropa rikabuda, mumaoko enyu ndinoisa mweya wangu. Ezvokaizvo, ndizvo zvinhu zvitatu. Zvitatu izvi hazvisi chinhu chimwe chete, asi zvinobvumirana muhumwe. Baba mwanakomana nemweya mutsvene, Johani wekutanga 5:7 inoti, vatatu ava ndemumwe. Mvura ropa nemweya zvinobvumirana muhumwe, kwete mumwe. Asi kubvumirana muhumwe. Saka baba, uye chinhu chega chaigona kuitwa nemutumbi, kana Mwari vachigona kuzviona pachavo kuti kubudikidza nemurango wakapfuura nemutumbi uyu, hapo pane kupesana, kupindira pakati ipapo chaipo munoona. Ndipo pavanoona ropa iroro rakamira pakati pavo nekutongwa, herino shoko ravo rakati, nomusi wamunodya zuva iroro munofa. Uye pano Jesu akati, ini asi ndakatora nzvimbo yavo, munoona, ndakatora nzvimbo yavo. Munorangarira nyaya yangu musi kupandakaona chiratidzo chemukadzi akaipa chaizvo, aive mukamuri imomo. Zvino ndakanga ndiri kumupomera mhosva ndikati, Mwari, madii kungoputitsa nzvimbo yacho. Ipapo ndokubva vandiratidza, munoona. Zvino ndakaenda kwaari ndokumuudza zvakanga zvaitika. Zvino uyu ndiwo mubvunzo wangu wekupedzisira. Munofunga here maererano nemagwaro kuti maJudha achagamuchira Kristu kubvutwa kwechechi kwave pedyo? Ndinotenda chaizvo kuti kubvutwa kwechechi aya ndiwo maonero angu pachangu, maona. Uye dai taiva nenguva taizozvipedza, asi yapfuura 9 zvino. Tarisai, ndinotenda kuti maJudha achagamuchira Kristu pakuuya kwake kwechipiri. Zvinorangarirai, kuitira kuti munhu wacho azive izvi, meso edu aive akapofomadzwa, kana kuti meso avo akanga akapofomadzwa kuti tigone kugamuchira kuona kwedu. Chero ani zvake anoziva, magwaro anotaura nezvazvo, ndizvo here? Pauro anotiudza kuti edu, kuti taiva takapofomadzwa, kuti maJudha akapofomadzwa kuitira kuti tizogamuchira Kristu. Maona, uye isu, tiri muti wemuorivhi wemusango unobatanidzwa kubudikidza nekugadzwa mumuti. Zvino, heano maonero angu, ndichangokupai, vandibvunza munofunga here? Zvino, heino nzira yandinofunga kuti zvichaitika nayo, handizivi. Chero zvazviri, ndine chokwadi chokuti nenyasha dzaMwari netsitsi dzavo tichange tiriko, munoona. Nenyasha dzavo chero zvazviri, ndingatadza kuzviona nemazvo, asi hezvino zvandinofunga. Ndinotenda kuti tave panguva yekupedzisira. Ndinotenda kuti zera remarudzi riri kupera iko zvino. Ndinotenda kuti tave pakuvhara. Uye zvino, maJudha, hezvino izvinhu zviviri zvakagara zvichikanganisa maJudha, vaive mapofu. Vaisakwanisa kuzviona. Uye nokuda kwekuti marudzi nokuda kwechinhu chimwe chete nguva zhinji. Ndakataura nemuJudha paBenton Harbor, hanzvadzi Smith. Zvino munoziva zvaakataura kwandiri? Ikoko pane dzimwe dziya dzeIsraeri, nzvimbo dzeIsraeri ikoko, mubvunzo uyu pamusoro pekupodzwa kwebofu. Zvino akati, haugone kucheka maJudha haugone kucheka Mwari muzvidimbu zvitatu wovapa kumuJudha, kuvaita baba mwanakomana nemweya mutsvene. Akati, haugone kuita izvozvo kumuJudha. Hatisi vanamati vezvimupunzo. Akati, tinotenda muna Mwari mumwe chete. Maona, zvino unotanga kuita Mwari vave vatatu, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Zviro kwazvo unopofomadza muJudha pakare ipapo, nokuti anoziva zviri nani. Anoziva zviri nani kupfuura izvozvo. Zvinokuita kuti uve munamati wezvimupunzo sechokwadi chezviri kunamata zvimupunzo. Une vanamwari vatatu, unofanira kuvaita Mwari mumwe chete. Havasi vanamwari vatatu, mahofisi matatu aMwari mumwe chete. Munoona, Mwari vakashumira vari muubaba, vakashumira vari muMwanakomana, uye vanoshumira zvino vari mumwaka weMweya Mutsvene. NdiMwari mumwe chete. Ndicho chikonzero takarayirwa kuti tibhabhatidze nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, nekuti kwete muzita re, muzita kwete mazita, kwete mumazita, kana muzita ra baba, muzita ra mwanakomana, muzita ra mweya mutsvene, asi muzita ra baba, mwanakomana nemweya mutsvene, munoona, tichicherechedza Mwari mumwe chete yeye kuve Kristo, munoona, ndiye wacho zvaari, hazvigone kuva neimwe nzira. Maona, uye gwaro, uye ipapo kana chizariro chedu chisiricho. Zvino Petro nevamwe vaapostori vakadzidzisa chinhu chisiricho. Nokuti munhu wose mubhaibheri akabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu Kristu. Hapana kana munhu mumwe chete akambobhabhatidzwa muna baba, mwanakomana mweya mutsvene. Idzidziso yechikatorike. Ndinogona kuzviratidza kwamuri nemashoko avo pachavo, nemadura mazwi avo iwo nezvinhu zvose. Chitendwa chechikatorike uye kwete dzidziso yebhaibheri. Uye hapana munhu. Kunyange mambo weEngland akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Anenge makore mazana matanhatu kushure merufu rwemaapostora wekupedzisira. Apo yakanga isati yava kutombonzi England kareko. Inonzi Angel Land. Ndiko kwakabva zita racho. Akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Chakamutendeutsa kaiva kadhimba kaduku. Apo kana ndikagona kufunga kwete mutsvene Angelo zita rake raive ani zvino. Agabas, mutsvene Agabas, ndinotenda aiva iye, handisi kuzove nechokwadi nezita iroro, zvino, asi zvisinei, akaenda kumusoro ikoko ndokutora vamwe veava, vakavadaidza kuti ngirozi nokuti, vanhu nevaAsiria, nevamwe vakadaro vaive neganda dema, zvino varungu ava, vaive nevhudzi refu jena rakamonana, misoro ine bvudzi jena, maAnglo-Saxon munoziva, vane maziso ebruu, zvino vakati, vaitaridzika sengirozi uye nokudaro, vakaitumidza kuti Angel Land. Zvino muranda waJehovha akaenda kumusoro ikoko uye aiparidzira mambo wavo. Zvino vakanga vagere panzvimbo huru ine moto wepanze. Ndaiverenga nhoroondo yacho kasirikare. Zvino shiri diki yakabhururukira muchiedza ndokudzokera ichibuda. Zvino mambo akabvunza mubvunzo. Yabvepi uye yaenda kupi? Maona. Yao ya muchiedza uye taiona uye yadzokera kunze murima. Asi iwo here maendera anoita munhu akadaro. Asi aive chii asati apinda munhu akadaro muParisi. Unoona. Zvakabata mambo uye mangwana anakatevera iye nemhuri yake vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Ndizvozvo chaizvo. Ndokubva zvazodii. Munhu wekutanga akambosaswa kana kumbobhabhatidzwa nemwe nzira muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene aiva muchechi yekatorike. Kusaswa kwekutanga kwakamboitika kwaive mucheche yekatorike. Kudurwa kwekutanga kwakamboitika kwaive mucheche yekatorike. Cheche yechiprotestanti yagara ichibhabhatidza mubhaibheri vaapostora nekunyudza muzita raJesu Kristu kwese ingowana nzvimbo imwe kwavaive nechimwewo chinhu. Unoona. Zvino munguva ino huru iyi maJudha haakwanisi. Ndakabvunza rabhi uya ndikati, rabhi, zvingakuomerai here kuti mutende vaprofita? Akati, ndinotenda vaprofita. Ndakati, muna Isaiah 9:6, airevei, takazvarirwa mwanakomana. Aitaura nezvani? Akati, akanga achitaura nezvaMesia. Ndikati, saka Mesia achazvarwa? Hongu, aizozvarwa. Ndikati, zvino kana achizozvarwa, ane achava naamai? Hongu, anofanira kuva naamai, uye anofanira kuva nababa zvakare. Akadaro. Ndikati, zviro kwazvo. Uye, zvingave zvakakuomerai here kuti mutende kuti izvozvo hazvingave kuti Mwari Jehovha mukuru vakazarura gungwa dzvuku, vangatadza here kubereka mwana uyu achizvarwa nemhandara? Maona. Hapo paiwa. Akati, asa hukwanisi kumuita vana mwari vatatu. Ndikati, asi vana mwari vatatu. Ndikati, Mesia achava nehukama hwei na Mwari. Akati, achange ari Mwari. Ndikati, zvino mazvibata. Zvino mazvibata. Ndi Mwari. Ndizvozvo chaizvo. Ndobva aedza kundiudza akati, saka murume uyu akanga ari mbavha. Jesu uyu weNazareta. Aiva mbavha. Ndikati, rabhi. Akanga ari mbavha sei? Handiti akati, magwaro enyu pachawo akataura kuti akapinda mumunda wekoroni nomusi wesabata, akatora koroni. Ndakati, zvino rabhi, munoziva zviri nani zvakawanda pamusoro pemagwaro kupfuura izvozvo. Gwaro renyu pacharo rinoti zviri pamurayiro. Zviri pamurayiro kuti munhu aende kunodya koroni yakawanda sezvaanoda, asi asingaiise mutsaga rake achienda nayo. Murayiro wenyu chaiwo rabhi. Zvino akamira ipapo zvishoma. Akazvitenda. Nokuti akapupurira akati, mushure mechinguva akati, saka chii chakakonzera maziso aJohn? Akati, wakazviita sei? Ndikati, muzita raJesu Kristu. Akanga asingazivi. Akati, saka haugone kucheka Mwari muzvidimbu zvitatu? Ndikati, akanga ari Jehovha akaratidzwa munyama, rabhi. Iye, ndizvo zvaaiva. Aiva Jehovha munyama. Zita rake pacharo remunhu ndiro raiva zita rerudzikinuro, nokuti hapana rimwe zita rakapiwa pasi pedenga rekuti munhu agone kuponeswa kuburikidza chete nezita iroro rerudzikinuro rwemunhu, Ishe Jesu Kristu. Ndizvozvo chaizvo. Aiva Mwari. Ndiye Mwari. Acharamba ari Mwari nokusingaperi. Ndizvozvo chaizvo. Ishe Jesu Kristu. Zvino ndinotenda kuti chechi yemarudzi nekukurumidza icha kupedziswa kwemutumbi wechechi yemarudzi masuwa ari pakati Jesu akati muna Mateo 24 ndichatora gwaro rimwe chete iroro kweminiti akati vachatsika tsika masvingo eJerusarema kusvikira mwaka wemarudzi wapera
It was given by our Lord
Jesus. Zvinotarisai. Zvakapiwa naIshe wedu Jesu muna Mateo 24 kuti maJudha aizobviswa munyaya yacho. Danieri akati kumashure uko muvaprofita vakare akataura kuti pachava nemavhiki makumi manomwe achipo akatarwa kumaJudha. Zvino Mesiya anozouya muchinda uye aizoprofita pakati pemavhiki rechimakumi manomwe ayo aiva makore manomwe. Aizogurwa pakati. Tarisai kuti zvaive zvakakwana sei. Jesu akaparidza kwemakore matatu nehafu chaiwo ndokuroverwa pamuchinjikwa. Asi pane matatu. Ayo ayo ari pane mumwe mubvunzo uyu pano. Pane makore matatu nehafu achiri akagoverwa kwavari. KumaJudha zvinofanira kudaro. Zvino kana ukatora zvakazarwa chitsauko 7. Johana akaona zviuruzana zvine makumi mana nezvina zvemaJudha vose vakaiswa chisimbiso. Vemarudzi gumi nemaviri eIsraeri. Munoona zvandikureva? Zvisinei zvisati zvaitika zvekuuya. Zvinotarisai kuti zvakanaka sei tisati tavhara zvino. Tarisai kuti zvinofamba zvichitenderera sei sei. Zvino maJudha iwayo akapofomadzwa. Zvino maJudha aya ari pano, vazhinji vavo vari pano, vanongori munoza zvavari. Vakabata upfumi hwenyika uyewo vangori vanhu vemari uye ndizvo zvoga zvaunogona kubudisa mazviri munoona. Uye vanozvikudza zvikuru uye vasina hanya uye havateereri. Asi havasiriwo vaanga achitaura nezvavo. Kana mukacherechedza. Zvino marudzi, zvinotarisai, pachine makore matatu nehafu asara kumaJudha aya. Zvino Jesu akati, guta reJerusarema richatsikwa tsikwa nemarudzi kusvikira mwaka wemarudzi. Zvino imi vanhu musingatendi mwaka, ko izvo kaizvo? Kusvikira mwaka wemarudzi wapera. Uye kana mwaka wemarudzi wapera, nguva yemarudzi inenge yapera. Zvino guta richadzorerwa kumaJudha. Zvino Jesu akaenderera mberi kutaura kuti chizvarwa akati, pamunobuda kunze, moona muti wemuonde uchitungira mabukira awo. Uye nemimwe miti yose ichibukira, akati, munoziva kuti zhizha rava pedyo. Akati, naizvozvo pamunoona zvinhu zvichiitika, zivai kuti nguva yaswedera pedyo pamukova. Uye zvirokwazvo ndinoti kwamuri, chizvarwa chino hachizopfuuri kusvikira zvinhu izvi zvazadzikiswa. Zvino vakazvitarisisa muchizvarwa ichocho, ndizvo zvaitaura nezvazvo, kwete zvachose. Teererai. Akati chizvarwa chakaona muonde uchitungira mabukira awo. Zvinotarisai. Akati muti wemuonde nemimwe miti yose. Zvino nemamwe mazwi paizove nerumutsiro rwepasi rose panguva iyoyo. Zvinotarisai chiprofita ichi kuti chinoshanda sei uye chinongopindirana zvakakwana. Zvinotarisai. Mimwe miti yose ichitungira mabukira ayo ichimutsiridzwa. Muti kana wava kutungira mabukira awo uri kumutsiridzwa. Ndizvo here? Zvino chero munhu anoziva mudzidzisi wechiprofita kuti muti wemuonde wakagara uri muJudha. Tinozviziva izvozvo, ndiwo muJudha. Zvino uye tarisai kuna Joeri paakautora akati zvakasiyiwa nemuteteni zvakadyiwa nemupedza chose, zvakasiyiwa nemupedza chose zvakadyiwa nemhashu, uye zvakadyiwa nemhashu kana mukacherechedza ndicho chipembenene chimwe chete. Zvinhano zvakasiyana: muteteni, mupedza chose, mhashu. Chingori chipembenene chimwe chete. Zvinongori zvinhano zvakasiyana zveupenyu hwacho. Zvinotarisai, chipembenene chimwe chetecho chakatanga kudya pamuti wechiJudha kumashure uku ndokuutemera pasi. Zvino chikatanga kudya chigodya kusvikira chausvitsa pakuva chigutsa. Asi zvadaro akati, ndichadzoreredza, ndizvo zvinotaura Jehovha, makore ose akadyiwa nemupedza chose, uye ndichaita vanhu vangu vafare. Munoona? Zvino muti wakadyiwa kusvika pasi, marudzi akabatanidzwa mauri ichokwadi. Zvakanaka, tinofanira kuunza muchero. Zvino kana nguva yekupedzesera yasvika, kana tave kusvika zasi kumagumo, kana ndichizviona zvakanaka, vhangeri riri kudaro, panofanira kuva nerumutsiro rukuru rwuri kuitika. Zvino manga muchiziva here kuti mureza weMaJudha ndiwo mureza wekaresa pasi rose, uye wanga wakangogara kwemakore zviuru zviviri kupfuura iwayo, makore angangoita zviuru zviviri nemazana mashanu. Mureza weMaJudha iyanyeredze makona matanhatu yaDhavhidhi, haina kumbobhururuka kwemakore zviuru zviviri nemazana mashanu kubvira pakuendeswa kuBhabhironi. Uye zvino nokuti umambo hweRoma hwakazovatora, zvino Mesiya akauya vakamuramba ndokuparadzirwa kumhepo ina dzenyika. Asi maiziva here musi wechitanhatu wachivabvu 1946 mureza iwoyo wakadzoka pamusoro peJerusarema zvakare? Maiziva here musi wechinomwe wachivabvu 1946 mutumwa waJehovha akazviratidza kwandiri zuva raitevera kumusoro kuno, uye akandituma pasi rose kuti ndiunze rumutsiriro? Mangwanana acho akatevera. Mureza iwe yopo waka simu zwa mjerusalema pa kunodoka kwe zwa masikati wayo. Mutumwa wa Jehova akaone kwa muno mi United States panguwa imwe chetewi. Pamunoona mutu we muonde ni mingwe miti yose ichibukira. Wangani wanoranga ranyerezi ya karimbera zasi kuno kwa Ohio River. Makore majinja apfura pakati. Ye uno imfananizu wayo pauna na zvino pakaburuka. Akati, maridzo yako ichaenda semutunga miri we kuuya kwa chipiri. Sezwa kangwe tukwa na Johane semutunga miri we kuuya kwa kutanga. Uye tarisai, kupoterera pasiro seru mutsiruoru waka chaira. Makume zuru, waka petwa zuru ne zuru. Uye, ne mutsiruoru kuru. Vese veje, mtengo ne vese, waka siyana siyana kwese mnika yose. Uye ni machechi makuru wakati, mazwa bili sande hapera. Asipa waka wana chechi chitanga kumutsirizwa. Vanguo zao, waka tozo zichenge teza panyazi zao. Charles Fulanga daya katora njumbo yacho, asaka nga anyanya kuchembera. Saka, waka enda na Billy Graham. Zvino mwari vakatora Billy Graham kana kuti cheche Baptist yakazvita. Uye vose vakaungana paari. Zvino Billy Graham haasi hafu yemuparidzi iri hama nevho. Kana zvizvo kwa muparidzi kwete, kwete kana nepadiki pose. Asi chii? Vaifanira kuzviita isangano. Uye munhu wese ari pariri chaipo vachiungana. Billy anotaura zvimwe chetezvo, munoona? Vaifanira kuzviita. Uye zvaifanira kuitwa kuzadzisa shoko ramwari. Vakanga vasina mweyo kuti vabatane pauri. Saka vakatozotora shoko rokuti vabatane pariri. Saka vakadaro, zvino Billy, muparidzwe shoko, uye akanaka, zvino vakabatana, saka, izvozvo zvakaisa vose vetsika dzakatonora mumubatanidzwa wavo. Uye munhu womwene kupodza kwamwari nemasimba nemabasa nezvimwe zvakadaro, nezvishamiso zvamwari, zvakaisa church, mwenga wakabutwa une mafuta murambirawo, zvakauyisa murumutsiriro. Maona, uye cheche yakatonora yatsika yakava nerumutsiriro rwayo. Uye heino Israel, iri kutendeuka nerumutsiriro rwayo. Ndine firimu kumusoro uko kumba kwangu izvozvi, maminitsi matatu asara kusvika pakati peusiku. Uye, tine mufananidzo wemaJudha iwaya achipinda. Achipinda, makazviona mumagazini reLuke. Uye zvikepe zvakazara zvichibva zasi, zasi muIran uye nezasi uko. MaJudha iwaya asina kumboziva kuti Jesu akambova panyika. Vakaenda zasi ikoko pakutapwa neBabylon. Ndizvo zvoga zvavaiziva. Vairima makazviona mumagazini reLuke kana kuti Life nemamwe. Pavairima nezvirimiso zvekare zvemiti, zvinopa vakaona ndege dziya dzichiuya vakafunga. Izvi ndizvo zvacho, nokuti Mwari vakavaudza vaizove zasi ikoko. Uye vaizotakurwa vachidzokera kuJerusarema vari pasi pemapapiro ezvapungu. Ndizvozvo, hapo pavari. Zvino muJudha akati, izvi ndizvo zvacho. Vakabva vangokwira uye tine mifananidzo yavo neizwi ravo pachavo. Uye ndokubvunzurudzwa. Vachibva kumativi ose enyika. Vamwe vavo vakabereka vatana vavo kumusana uye nemapofu nevakaremara. Uye vo vachibhururuka muzvikepe kubva kumativi ose akasiyana siyana enyika vachiuya. Zvino vakatanga kunhongera matombo mumatsaga kubva pasi. Uye nhasi vakawana zvitubu zvemvura. Inova nyika inorimwa zvikurusa kwazvo pasi rose. Gungwa rakafa rine upfumi hwakawandisa kupfuura hwedzimwe nyika dzose dzakabatanidzwa pamwe chete. MaJudha ari kudzoka. Zvanga zvakavanzwa kumarudzi asi vari kutumbuka seruva rerose. Vakati kwavariwo, ivo MaJudha ivo vakati, muri kudzoka kuzofira kumusha here? Vakati, tiri kudzoka kuzoona Mesiya. Ari kupi? Anofanira kunge ari pano. Hama paunoona muonde uchitungira mabukira awo. Akati, chizvarwa ichi, achingapfuuri kusvikira zvose zvazadziswa. Tarisai rumutsiriro kune vetsika. Tarisai rumutsiriro nechechi. Tarisai rumutsiriro rukuuya nemaJudha. Vakatarisira kuuya kwaMesiya. Chechi, chechi yakazadzwa nemweya. Mwenga une mhandara dzine mafuta mumarambe adzo dzichapinda mumabiko emuchato. MaJudha achati, izvi ndizvo zviya. Havo Mwari vedu ava vatanga takamirira. Ndipo apo vane zviuru zana zvine makumi mana nezvina zvenyu ave kwaRussell vakavhiringidzika nezvavo. Havo MaJudha aya amira apo achamugamuchira. Vakati, havo Mwari vedu ava vatanga takamirira. Vachamuona voti, makawanepi, makawanepi mavanga iwayo ari muruoko rwenyu. Akati, ndakawana mumba meshamwari dzangu. Ndizvozvo. Imba yeshamwari dzangu. Achaita sei? Cheche marudzi ichatorwa ichipinda mukubwinya uye mwenga ucharorwa naKristu. Josefa akazvizivisa sei kuvanhu vake? Akaburitsa murudzi wese kubva muupo hwake. Zviro kwazvo akadaro. Chichi chaitika kune vakasara vembeu yemudzimai. Shato yakabudisa mvura muromo mayo kuti iite hondo. Jesu akati, vachakandirwa kurima rekunze, uye kuchava nokuchema nokuunguza nokugeda-geda kwemeno, nguva huru dzekutambudzwa pamwe nemiedzo dzichauya kucheche yemarudzi. Chii chichaitika ipapo? Kana kufira chitendero kwasvika, kana Mwari vapasanura zvinhu zvose kubva kumaJudha iwayo ari uko, Jesu achadzoka sezvakaita Josefa. Vakati vanzwa Josefa paakaburitsa varindi vake vose nezvimwe zvinhu zvose uye ndokuona Benjamini mudiki nevamwe vakamira ipapo uye naivo vachitendeuka nekuda kwokuuraya Josefa. Vakafunga kuti vakanga vauraya Josefa. Zvino iye unouya akamira pamberi pavo akati, "Ndini Josefa, ndiri hama yenyu." Vakabva vadedera chaizvo. DiJosefa, zvinotava kumuziva. Vachati, "Ndini Jesu, ndini Mesiya." Iwo vachati, "Oh, ini zvangu zvino zvatichagamuchira." Zvose zvakaitirwa mbiri yaMwari. Hazvizove kuti iye, saka vaimunzwa achichema kusvika uko mumuzinda waFarao. Josefa achivachemera. Mirirai kusvika Jesu aona maJudha aya akapofomadza kuti isu marudzi tiwane mukana wekupindamo. Ichava imwe nguva ndiri kukuudzai. Achatora maJudha iwayo, musambonetseka. MaJudha iwayo achaponeswa. Vongushangamire, panofanira kuvapo, uye ndipo pfungwa yangu pazviri. Handikwanise kuzviona chero kumwewo murugwaro. Unofanira kuchengeta vatatu ivavo pamwe chete zvakare. Unofanira kuchengeta mhandara yakarara, chechi ingori yemazuva ose. Inongopupura, munoona. Unofanira kuwana chechi. Ndiko kuti muJudha kutanga. MuJudha kutanga anongove munhu akapofomadzwa akamirira ari padivi. Unofanira kutora danho rinotevera rinova mhandara yakarara yakanga ichinonokera uye yakangobuda ndokuenda kuchechi ndokujoina chechi uye ari muchinda akanaka kwazvo. Zvino unofanira kutora chechi yemweya kubvutwa mwenga hoyo paakamira. Vanhu vatatu ivavo haugone, havana kusanganiswa, kwete nepadiki pose. Vose havana kufanana, kwete Jehovah Witness ichiti kune zviuru zana zvine makumi mana nezvina ndiwo mwenga. Izvozvo handizvo, ndiwo maJudha, maona, hoyo mwenga, maJudha nemhandara yakarara. Uye iwo unotora vese woti, saka vese vari vatatu vari munzvimbo dzakasiyana, vose vari mapoka matatu akasiyana evanhu. Chokwadi, havagoni. Zvino kana Jesu adzoka panyika, maJudha iwo chii? Mayuna ake mutemberi. Zvino kana Jesu adzoka, anouya pamwe nemwenga. Jesu anouya katatu. Akauya kekutanga kuzodzikinura chechi yake. Anouya kechipiri kuzogamuchira chechi yake. Anouya kechitatu pamwe nechechi yake. Maona? Ndizvo chaizvo. Saka kwese kuuya kumwe chete kukuru kwakakwana. Zvose ndiMwari vamwe chete vakuru vakakwana. Zvose ndiKristu mumwe chete mukuru akakwana. Chechi imwe chete huru yakakwana. Rudzikinuro rumwe chete rukuru rwakakwana. Zvose zvinoya muutatu. Asi zvose zviri mune mumwe. Maona, havasi vanhu vatatu, kwete vatatu ava. Angori munhu mumwe chete, chechi imwe chete, mutumbi mumwe chete, Kristu mumwe chete, Ishe mumwe chete ari mamuri mose. Uye kubudikidza nemi mose nezvimwe zvakadaro zvakaita saizvozvo. Zvose zvimwe chete. Ishe vakuropafadzei, ndakubatai kwenguva refu kwazvo. Ishe vachitendera zvino, kana zvikaitika kuti ndauya zvakare kweusiku ushoma, kana imwe svondo manheru, kana zvimwe zvakadaro, kana mufundisi pano vasina chimwe chinhu pamwoyo wavo, ndichaedza kupindura iyi pano. Oh, pane mimwe yakanaka kwazvo pano. Vangani vangada kuinzwa. Oh, ndinongoida. Regai ndidzokorore zvakare nokukasika chaiko. Tisatadzorera shumiro kumufundisi. Ingoteererai kune iyi. Matombo anomiri. Ko, matombo ayo anomirirei ari muna zvakazarurwa 21. Uyo wakanaka. Tsanangurai zvipuka zvina zvemuna zvakazarurwa 5. Hoyo mumwe wakanaka. Ndivanani vakuru makumi maviri nevana. Hoyo mumwe wakanaka. Munoona. Ko, shinda tsvuku yaGenesis 38 yairevei. Rangarirai. Akaenda akanotora muroora wake ndokurarama naye sechipfeve. Uye akaita mubhadharo. Zvino akauya. Zvino ipapo mwana paakauya, vakasungira shinda tsvuku paruoko rwake. Akasundira kunze ndokubva adzokera mukati. Anotevera wacho ndokumutangira kubuda. Oh, uyu wakanaka. Chokwadi ndizvo. Ndezvipi zvipo zvichatumirwa nekuda kwerufu rwezvapupu muna zvakazarwa 11? Ndipo apo Mozisi naEria vanodzoka kurumutsiriro kune vaya zviuru zana zvine makumi mana nezvina. Zvipo zvacho chii? Tarisai izvo zvairi. Zvakanaka kwazvo. Vatsvene vachavepi mushure mechiuru chemakore? Hoyo wakanaka vakoma ko. Kutonga. Vachava nemhando ipi yemutumbi? Tichatonga sei vatumwa? Nei bvudzi richiva rengirozi muna vakorinde vokutanga? Mubhuku ravakorinde vokutanga. Mimwe yakanaka. Yakanaka chaizvo. Ishe vakuropafadzei. Ndinoimba kuti Ishe vanotitendera kuti tiuye pamwe chete uye tikurukure zvinhu. Zvese kuitira kubwinya kwavo. Tinogona kusawirirana pane pfungwa dzazvo. Asi ndichataura chinhu chimwe chete. Kana imi mose muchiwana mufaro wakawanda kuinzwa sezvandinoita ndichitaura nezvayo, tiri kuva nenguva yakanaka kwazvo. Amen. Amen. Zvakanaka. Ishe vanyatsokuitirai zvakanaka kwazvo zvino. Musakanganwa shumiro. Nepfenyuro yehama nevo zvino iri paWLRP mugovera mangwanani na9 o'clock. Vaimbi vana vekwanevo. Uye ndine chokwadi kuti vachakuitirai zvakanaka. Vhurai muvateereri. uye kana ndikakwanisa kana ndikadzoka nguva ichipo kana kuona kuti ndichadzoka ndichafonera mudzimai wangu kana ishe vakanditendera kuti ndiende kunoona mutana hama Bosworth vanodikanwa ini imi mose zvino ndichadzoka svondo manheru ishe vakuitire zvakanaka zvino zvino hama mufundisi uyai pano kweminiti uye ngavatore shumiro uye
don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Munochifarira here? Vangaani vanonamata mumba menyu. Ngationei vese vese zvakanaka. Garai pedyo naMwari. Ivai vana vadiki vakanaka. Mwari vachakuropafadzai. Zvakanaka, hama nevo.